Mangwanani akanaka, ndinofara kuva pano mangwanani ano, uye tiri kufara nokunakidzwa nokuwadzana kukuru uku padzimbo idzi dzakare dzokutenda. Tinozvida, hamudarowo here? Korasi, amen. Ndizvo zvaari. Amen. Munoona, ndiye anotaura shoko rokupedzisira. Ndanga ndakagara apo ndichitaura neshamwari yangu yakare, Hama Brown, apo dzimbo dzanga dzichiendeka. Uye vati, Hama Branham, handina kumboona kusvikira nezuro izvo zvamanga muri kutaura nezvazvo. Vati, kana vanhu vakangogona kupinda, mune zvamuri kutaura pamusoro pazvo ndokuti chose chidziviso chinobva munzira. Ndizvozvo chaizvo, ndizvozvo chaizvo, ndizvozvo chaizvo. Kana mukangogona kuzvibata zvakasimba, mukagona kuzvibata. Maona, ndichitaura neshamwari yangu Duke Annie Fengler, ndinofunga kuti vamwe venyu vari pamubatanidzwa wenhare munorangarira Annie kuti akatendeuka sei, kuti akatungamirirwa sei kunashe. Havataure chirungu chakanaka, kana kuti ndaida kuti auye ataure shoko rimwe chete, uye ane mawezi nemawizi ose akasanganiswa. Anga achindibvunza kana ndiri kurangarira nguva iyo pashawano kwaanogara. Paiva nemumwe murume akafira imomo mumusangano, ndokudonhera muchigaro chake ndokufa. Mulutheran, takaita kuti munhu wese anyarare. Takataura shoko rashe pamusoro pake, iye ndokudzoka kuupenyu, ndokunyatsouya pamusoro pake. Havasati vazvikanganwa, vari kuda kuti tidzoke zvakare. Ndanzwisisa kuti muFrance mangwanani ano pane vanhu vekuFrance vanodarika zviuru zviviri vari pakutsanya kwemazuva akati kuti kuti tiuye tiunze mhari dzokuFrance muchiFrench. Nyika yose yechiprotestanti, chikamu chechiprotestanti chenyika yeFrance. Saka tiri yave kungotanga kudombera zvino, kungotanga chikwande chave kutanga kubva zvino, kuitira kuti gorosi rigokwanisa kunge riri kunze ikoko zvino. Maona, saka ingorambai muchiremekedza, rambai muchinamata. Maona, rangarirai, avo vanomirira pana Jehovha vanovandudza simba ravo. Zvino pane ndanga ndave kunyatsochembera, uye ndafunga ndichagona here, pachava here nerumwe rumutsiriro rwandichaona pane imwe nguva. Uye ingorangarirai, kubva kumadokero kuchauya mutashi ari pabhiza jena. Tichatasha muwezva uyu zvakare. Ndizvo chaizvo munguva shoma patinenge tagadzirira ivimbiso. Munoona, zvino ndinoda kuti kune hama riyo ndakanga ndiri kutaura nezvehama Wood usiku hwapfuura, mukoma wavo ari pano. Hama riyo, kana imi neboka duku riri pamubatanidzwa wenhare ikoko mangwanani ano, hanzvadzi Mesia, baba venyu vari pano. Ndakavaona nezuro manheru vari muchivakwa muno pane imwe nzvimbo, uye vanoratidzika zvakanaka kwazvo. Mangwanani avakapodzwa patabhanakeri paiva nevanhu vaviri vava neurwere hwekenza hwakakura kwazvo, vave kutonyatsofa, uye vari vaviri vakapodzwa. Zvino baba vavo, murume mutana, vakabatwa nemoyo, vakapodzwa kuti Mwari vawane kubwinya, uye vari mumusangano muno pane imwe nzvimbo. Handisi kukwanisa kuvaona mukati mevanhu vakawanda zvino, asi vakanga vari pano nezuro manheru. Kwaziso kunemi mose muri munyika yose, pano munzvimbo ino yakanaka kwazvo yeLife Tabernacle pano paShreveport, paine vanhu vakawanda vakamumanikidzana muSunday School. Munoziva, dai ndaigara muShreveport ndisiri kutaura chimwe chinhu chinopesana nemumwe munhu, asi ino ndiyo nzvimbo yandingadai ndauya kuchechi. Ipo pano chaipo paLife Tabernacle, ino haisi sangano. Life Tabernacle zvairi nhasi itabhanakeri inosanganisira vanobva kumasangano ose, vakabuda mumasangano nokuti vakandigamuchira pamwe nemharidzo ino yandinoparidza. Hama Jack Moore, hama pamwe ishamwari yangu, vakabudiswa mumasangano nokuti vanga vachibatirana neni, uye nokudaro ndinofunga kuti vanokodzera kuwana kucherechedzwa kwakanaka. Ndizvo chaizvo. Mwari vavaropafadze, uye musimudze maoko avo mumunamato, uye nokutenda pamwe chete navo. Zvino hanzvadzi Moore, hapana pandiri kuvaona vari ivo. Hongu, kumashure kuno uku vanga vacharatidzika sekasikana kaduku kagere uko mangwanani ano, vakanyatsozvishongedza saizvozvi zvitsva, uye zvinonyatsoratidzika sezvipfeko zvepaEaster, uye zvanga zvichiratidzika sokunge hama Jack vanga vasiri kuvaziva kunyange naivowo. Zvino hanzvadzi Moore, zvirokwazvo tinoshuvira Anna Jean naDon nevamwe vose. Ndafara kusangana nehama Nolan, ndivo mumwe wevabati pano, uye hama Eni, ndakavakumbira nezuro kuti vagoimba amen iya ndinayo parekodhi. Zvino ndaisakadza nokuramba ndichidzokorora kuiteerera amen. Ndinofunga kuti pane inzwi racho rinokunda mamwe ose. Uye Jodi muduku ndamucherechedza, vaviri vanoratidzika sehanzva dzikomana nehanzva dzisikana. Havana kudaro, ivo murume nemudzimai, tarisai mumwe nemumwe wavo, munoona vanoratidzika zvakafanana. Maona, uye murume nemudzimai vakanaka kwazvo. Ndizvo munoziva, ndizvo Hama Palmer achangobva mukukwira masitepisi endarama iyeye mwanasikana wavo nemukwasha wavo uye uyo uye zvirokwazvo ane chikamu mukudzidziswa kwake semwana uye vane vamwe zvakare vashumiri vakaroorawo zvakare uye ava ndivo vavhangeri vari mumunda wavo wekuvhangera nevamwe nokudaro zvakangonakisa handisati ndaona hanzvadzi Palmer zvirokwazvo handizive kana ndichivaziva kana ndikavaona kana kuti kwete vari zvichida pane imwe nzvimbo ndizvozvo mumusangano kumashure shure mwari vakuropafadzei hanzvadzi Palmer mwoyo wangu unodedera nguva dzose pandinofunga nezvazvo hama Palmer vakanga vachangokwira masitepisi kusvikira maminitsi mashoma kusvikira pandakawana nhau dzokuti vakanga vafa handina kugona kuzvitenda Billy akandifonera uye mumwe munhu akanga awana uye vaiziva takanga tiri shamwari chaidzo dzakanaka uye kuziva kuti vakanga vafa zvaidederesa zvikuru asi tose tinofanira kuenda zvisinei kuti tiri vanaani tinofanira kuenda mumwe nomumwe asi panongori nechinhu chimwe chete ngatinzwei magumo enyaya yacho yose itya mwari nokuchengeta mirayiro yake nokuti iri ndiro basa rizere remunhu muparidzi 12 zvino handina nguva yakawandisa yechidzidzo chesunday school chino uye ndakashoshoma handiti hama Peregrine vakaita chinhu chakanaka vakandinzwa ndichiti nezuro manheru ndakashaya vhudzi rangu duku rekupfeka mumusoro rinondichengeta vakafaona ikoko zvino ndokuedza kuti mumwe munhu ari bhururutse nendege kuuya kwandiri ndakati watononoka ndatoshoshoma kare ndaedza kwemakore kuti ndiwane chingandibatsire asi pandakawana iroro rakazvipodza asi ndakarikanganwe rwendo runo nokudaro ndakati shoshomei zvishoma saka imi tsungirirai neni kana muchikwanisa mukutaura zvino vangani vanofarira sunday school oh ini zvangu ndizvo chaizvo kunhu kwakanaka kwekutumira vana venyu kwaukuri kwete regai ndipagadzirise ipapo kunhu kwakanaka kwekuunza vana venyu kwakuri ndizvo chaizvo kuunza vana venyu nemi mouyawozve vangani vanoziva kuti sunday school yedu yakatangwa sei ndekupi kwayakatangira England yainzi kudini pakutanga rugged school ndizvo chaizvo yainzi rugged school sezvo ndakanganwa zita remurume uyu zvino akaitanga zita rake ainzi ani ndizvo chaizvo ndizvozvo chaizvo akatora vana vaduku kubva munzira vaine marengenya uye vasina kwokuenda uye zvakaipa kwazvo zvino akavaunza mukati ndokutanga kuvapa zvidzidzo zvebhaibheri zvino yakakura kuva chirongwa chikuru sachekereke kwotse nhasi sunday school zvakanaka kuti uende iva nechokwadi kuti wauya unza vana vako ndinofunga kuti itabhanakeri pano ine vadzidzisi makamuri ane midziyo yekushandisa mazera nezvimwe zvakadaro uye imi vatsva vachangotendeuka muri kungouya kuna kristu nyatsoteverai muchifambirana nemharidzo uyai pano palife tabhanacle zvino vachakuitirai zvakanaka zvino manheri ano tichava nomutsara wokunamatira vanorwara tiri kuzongonamatira vanorwara nenzira yataimboita nayo hama Jack nahama Brown ndinorangarira ndichiona hama Brown vachiedza kupa makadhi aya omunamato uye nokuti ivo vaiva mushumiri pachavo uye mumazuva iwayo mune rimwe sangano ratai vakavaisa pakumanikidzwa munoziva ndiri hama yenyu muchinhu ichi munoziva unofanira kundiendesa kumusoro uko oh ivo zviro kwazvo vakava nenguva yakaoma asi vakaramba vakatendeka nokutendeseka kwese hama Brown mumwe murume akanaka kwazvo zvino nokudaro tinovada zvino ndiri kuona isu tose pautato hwedu tiri kuswedera zvishoma nezvishoma kuva vatana kumagumo chichava chinhu chinosuvisa kwazvo kana tanga tisina kuisa mukati medu chinhu icho chikuru chatinoziva kuti ichokwadi tiri kungogadzirira kudzokera rimwe ramazuva ano kudzokera kuujaya hwedu zvakare kwekusazofa mitumbi yedu yashandurwa yagadzirwa kuti imire yakafanana naye nokuti kana tabhanakeri ino yepanyika yeugaro hwedu ichinge yanyungudika pane imwe nechekare yakatimirira uye chikamu chatinotenda nacho ushamwari inodikanwa kuti ishe jesu vanodikanwa imi munovimba neni kukuudzai chokwadi ishe jesu vanodikanwa vamwe mangwanani dzingangoita idzo 8 o'clock vakandiita kuti ndione nyika yacho zvino chakanga chisiri chiratidzo asi handidi kutaura kudaro chero zvazvaiva zvaiva zviri zvemazviru kwazvo sekutaura kwandiri kuita nemi pano zvino ndakaona zviso zvevanhu ivavo uye handina kugona kuvacherechedza vakanga vashanduka kuva vaduku zvakare uye vakanga vari vemazviro kwazvo sezvakaita ndaibata maoko avo nezvimwe vari chaivo zvemazviro kwazvo uye zvakandibatsira nokuti ndaimbova neimwe pfungwa kana munhu achinge afa mweya wavo wega ndiwo waingoenda. Asi pakareva chitaurwa kwandiri nezvazvo kuti kana tabernakeri ino yepanyika yeugaro hwedu ichinge tine imwe nechekare, maona, uye tinofanira kuva nezvinhu zvose zviri muhutatu kuti zvikwaniswe, maona. Zvino pane mutumbi mumwe chete uri pano nemumwe mutumbi uya uri uko uri iwo mutumbi wekudenga, uyezve mutumbi wakabwinyiswa parumuko. Munoona, zvinouita kuti tive nokukwaniswa, maona. Nokudaro waka haisi ngano, haisi pfungwa, hausi mweya, atori murume nemudzimai akaita sezvamakaita chaizvo izvo. Uyezve makore apfuura ndakaona nzvimbo dzevakarasika, uye ndakanga ndiriko. Ndinokuudza shamwari semutana, rega ndikunyengetedze pane izvi. Munyika yose mangwanani ano usambofa wakada kuona nzvimbo iyoyo. Hapana imwe nzira yokuti ndingagona dai ndave mupendi wemifananidzo ndiine brush andaimbokwanisa kupenda mufananidzo wacho. Semushumiri handikwanisi kukutsanangurira. Taura nezvegehena senzvimbo iri kubvira. Zvakadarika izvozvo pakuipa zvakapetwa kamiriyoni, zvinhu zvinotyisa zvinoenderana naro. Uye denga kana nzvimbo iyi kungave kuri kupi kwayaive, handizive kuti ndoidana kuti kudini. Akaiti ikoko se mweya iri pasi pearitari. Asi payakanga handisati, hapana nzira yokutsanangura kuti kunoshamisa zvakadini. Kune zvino munofanira kungotora shoko rangu ndingori munhu, maona. Asi zviratidzo izvo zvinogara zvichizadzikiswa sokukutaurirai kwandakaita, uye munoziva kuti chimwe nechimwe chazvo changa chiri chechokwadi. Ichocho ichokwadiwo zvakare. Chero chipi chaungaita kana ukashaya zvinhu zvose, utano, simba, kuona kwako, chingava chiri chii, usapotsa ikoko. Hakuna chingafananidzwa nako. Kwaka hapana, hapana shoko mumutauro wechirungu randinoziva ringagona kuzvitsanangura. Kana ukati zvakakwana, zvinodarika izvozvo. Zvemandoro kwati zvi zvinodarika izvozvo. Zvakapfuurisa kunaka. Hapana, hapana mashoko andinoziva anokwanisa kuzvitsanangura, nokuti zvakanga zvakanyatso. Uyezve kufunga kuti handiwo magumo azvo. Nazvino ndakafunga ini kutya kuuya kune zvakadai. Ndakati munodya here? Ndokuti kwete, kuno kuno hatidyi. Asi kana tichinge tadzokera panyika tichagamuchira mutumbi watinodya mauri. Zvakanaka, ndaigona kuvanzwa nemanzwiro okubata. Vakanga vakangoita saizvozvo, maona. Uye ivo ndakati zvakanaka, mune hongu vane mutumbi. Haingori ngano, utori mutumbi. Tinozivana vose, vaindiziva vachindimbundira mamiriyoni avo. Zvino ndakati zvakanaka, ndinoda kuona iye andiunza kuno. Rikati haukwanisi kumuona iye zvino, unofanira kumbomira. Ndikati sei mandiisa pane kumusoro kuno? Ndokuti wakanga uri mutungamiri muupenyu. Zvino ndikati ko, muri kundiudza here kuti vose ava ndevekwaBranham? Iye akati kwete, ava vanhu vawakatendeutsa kuna Kristu, maona. Ndakatarisa kwese kwese. Zvino wese usiku hwakaoma nemiedzo zvakapfuura pandakagona kuona zviso zvavo. Mumwe mudzimai wechidiki akamhanyira ipapo, mumwe wemadzimai aive akanakisa kwazvo pachiso. Zvino iye akangokandira maoko ake achindimbundira, uye ndokuti hama yakakosha. Zvino paakapfuura, zvino iye akanga ari mudzimai. Saka asi ikoko hakuzombava nechivi, munoona. Tsinga dzedu dzinoshandurwa ikoko, hakuberekwi vana zvachose ikoko, maona. Munoona zvimwezvo chii chinoita mutsauko manzwiro emunyama? Ndicho chikonzero ndisingatendi mumvesano. Hapana murume, ini pamberi pamwari nebhaibheri rangu ndakararama zvakachena zvenzira iyoyo muupenyu hwangu. Pandakanga ndiri mukomana wechidiki muujaya hwangu wese, wese musikana wandakambofambidzana naye ndinokwanisa kufamba ndichidzokera pakutongwa naye, maona. Asi hapana murume handina basa kuti ndive ani angarega mudzimai akaumbwa semudzimai kuti akumbundire. Kana uri murume wechokwadi ane utano, pane manyawi munyama. Asi zvakanga zvisipo ikoko, hakuna tsinga dzacho, mose mune tsinga yakafanana, maona. Kungori nerudo rwehanzvadzi nehama rwakachena husina kusvibiswa kudarika zvazvakaita kune wako. Kunyange kune wako ukambundira mwanasikana wako muduku, maona, mwanasikana wako zvisinei akaumbwa munhukadzi, uye iwe uri munhurume, maona. Zvinogona kusika chimwe chinhu, asi ikoko hazvikwanisike. Hakuna chivi chakapera zvachose, maona. Zvemazviro kwazvo rudo chairwo rutsvene. Zvino ndakatarisa mudzimai uyu, paiva zvairatidzika sokunge kwaiva nemamiriyoni avo ikoko, uye vose vaiva nevhudzi refu nenguo chena dzaisvika zasi. Zvino Zvino uyu akanga ari kutaura neni akati, hausi kumuziva here uyu? Ndikati kwete, ndokuti aive nemakore makumi mapfumbamwe neanoraudzira pawakamutungamirira kuna Kristu. Nyasha dzinoshamisa, ruzha runotapira zvakadini. Maona, hapatongorina nzira yekutsanangura zvazviri. Chingotorai shoko rangu kana muchinditenda. Ivai nechokwadi chokuita. Pisa zambuko rose renyika kumashure kwako. Ndinotenda kuti kereke yave kutanga kunzwa mharidzo nekutanga kunzwisisa. Asi vashamwari, teererai, tinofanira kugara muhupo hwemwanakomana. Tinofanira kuibva. Kutenda kwedu, kwedu hakusati kwaibva. Mupfungwa, tiri kunzwa mharidzo iyi yatakapiwa naMwari. Iye nekuona zviratidzo izvo zvaakatiratidza uye nokuzviratidza neBhaibheri kuti zviripo. Asi kuti kereke inoda zvakadini kugara muhupo hwake kusvikira yanyevenuka, munoziva, uye igosvika pakutapira mumweya kuitira kuti igokwanisa kunyatsosinina ichidzika. Dzimwe nguva mukutaura mharidzo, unoita ukasha unofanira kupamura saizvozvo, nokuti unofanira kurova chipikiri kuitira kuti chibate. Asi kana kereke yangoibata, vasanangurwa vanodanirwa kunze vopatsanurwa. Zvino muhupo hwaMwari, ndinoziva kuti zvichaita sokunge vanhu vakanga varipo painoenda mukubvutwa. Ndanga ndiri kuzotaura mangwanani ano pamusoro pekubvutwa, asi handingorina inzwi rakakwana rekuti ndizviite. Uye saka mungotsungirira neni kwechinguvana. Zvandiri kuda kutaura pamusoro pazvo chidzidzo chenzvimbo yoga yakapiwa naMwari yokunamatira. Zvino chidzidzo chikuru kwazvo, saka ngatinamatei zvino. Uye kwese munyika mangwanani ano, kwese kwamuri, kotamisai misoro yenyu kwenguva shomanani. Ivai makanyatsoperera zvino, tave kusvika pashoko raMwari rinova Mwari mutsamba. Munyori mukuru webhuku iri, imbeu, takadzidziswa, iyo yakadyarwa nemukushi, ndizvo zvakataurwa nemunyori. Zvino, tinoziva kuti mbeu inokura kana iri muvhu rakafanira. Nokudaro baba, mungabvisawo here mangwanani ano zvose minzwa nemafeso nokusatenda nepfungwa dzinotsoropodza kubva mumwoyo yedu, kuitira kuti shoko raMwari rigokura rakasununguka, richidiridzirwa nemweya mumwoyo yedu, kuti tigova vanhu vaMwari. Zviite ibaba, ndiyo mwoyo yedu. Kwete bedzi kwatiri isu takacherechedza izvi, asi dai pakava nevamwe munyika yose, mumwe nemumwe mwoyo wake uchicha nerudo nehunyoro, achaenda onoedza kuwana hama yakarasika, hanzvadzi yakarasika. Zviitei nhasi Mwari. Takatarisira zvose kwamuri, nokuti muri mutungamiri wedu naIshe wedu. Nokudaro tinonamata kuti mutitungamire mushoko renyu nhasi, uye mugotipa maropafadzo enyu kubudikidza nenyasha dzenyu, uye nemuzita renyu tazvikumbira. Ameni. Zvino ngatitorei kuitira chidzidzo chedu. Ndinoda kuverenga kubva mubhuku raDeuteronomio, Testamende yakare, kungorongwa kwemagwaro. Ndine zvinyorwa zvishoma zvandanyora nokukasika mushure mokunge ndabva pakudya kwemangwanani nehama Veyo. Handina kumbotenda murume anga ari uko kuhotera, nzvimbo yekudyira iya manheru aya, uyo akabhadharira svusuro yedu yamanheru. Mudzimai neni nemusikana wangu muduku takanga tiri ikoko. Zvino pandakaenda kunobhadhara chikwereti changu, mumwe munhu akanga achibhadhara, angava ari ani hake, ndinokutendai. Akati murume anga akagara kumapeto kwebhenji, ndizvozvo, maiva neboka rose imomo revataiziva. Zvino ini zvimwe zvakaita sekikapu, zvimwe zvakadaro, nzvimbo iri kunze uko, nzvimbo yekudyira kwatakanga tiri, ndinotenda angadai ari ani hake akazviita. Mumwe nomumwe wenyu Mwari vakuropafadzei. Iye zvino muchitsauko 16 chaDeuteronomio, kuchengetwa kwepasika. Saka tinoda kuverenga mavhesi mashoma okutanga, mavhesi okutanga mana kana mashanu matanhatu pano. Rangarira mwedzi waAbhibhi uye uchengete Pasika, zvinoreva kubvunga Jehovha Mwari wako, nokuti nomwedzi waAbhibhi uyu Jehovha Mwari wako wakakubudisa panyika yeIjipita usiku. Unofanira kubayira Jehovha Mwari wako Pasika yamakwai nenzombe panzvimbo inotsaurwa naJehovha kuti agarise zita rake. Uchadya chingwa chisina mbiriso machiri mazuva manomwe auchadya chingwa chisina kuviriswa chokuti Nokuti wakabuda munyika yeEjipita nokukurumidza kuti urangarirezvo zuva rawakabuda naro panyika yeEjipita mazuva ose oupenyu hwako. Mazuva manomwe chingwa chine mbiriso hachitongofaniri kuonekwa panyika yako yose. Uye pasave nechinhu chenyama yamunobayira pazuva rokutanga madekwana haifaniri kutongosara usiku hwose kusvikira mangwana. Hamufaniri kubayira paseka mukati merimwe remasuo ako aunopiwa naJehovha Mwari wako. Asi panzvimbo yakatsaurwa naJehovha Mwari wako kuti agarise zita rakepo, ndipo paunofanira kubayira paseka madekwana. Kana zuva rovira pamwaka wawakabuda nawo kubva Ejipita. Zvino dai Ishe vawedzera maropafadzo avo pakuverengwa kweshoko ravo. Zvino ko maikrofoni ine ruzha here mairi? Manheru apfuura ndakanzwa kuti aive akadaro. Muri kunzwa here zvakanaka? Kwese kwese, hamusi kunzwa? Zviri nani here? Izvi zviri nani here kutaura nemamaikrofoni ari pasi sezvizvi? Ndakati shoshomei zvishoma, nokudaro ndakamira pedyo mangwanani ano nokuda kwaizvozvo. Uye ndine tariro yokuti hama Peri anokwanisa kurinzwa kunze uko. Muri kurinzwa zvakanaka here zvino? Ndinofunga kuti vazvigadzirisa zvakanaka. Zvino nzvi chinhu chandiri kuda kutaura nezvacho mangwanani ano ndechekuti Mwari vane nzvimbo imwe chete bedzi iyo munamati anokwanisa kusangana naMwari. Nzvimbo imwe chete bedzi. Nemumazera vakawanda vakatsvaka nzvimbo iyi yakavanda yaMwari mumazera ose. Kunyange Jobho akanga achida kuziva kwaanogara, dai ndaingokwanisa kuenda kuimba yake ndonogogodza pamukova wake. Jobho aida kuwana nzvimbo yeugaro hwaMwari, nokuti ipapo Mwari nemhuri yake vanonamatwa pamwe chete. Sanezuro, mumharidzo yanezuro mangwanani, takaona kuti pane mukana wokuti munhu anonamata Mwari pasina, achinamata zvakaperera. Mwari vane zvinhu zvose izvi zvakagadzirirwa isu. Asi zvazviri chaizvo ndezvekuti tinofanira kutsvaka kuti tiwane pazviri. Pauro akataurira Timotiyo kuti atsvake uye kuti ange ari mumwaka uye nekunze kwemwaka. Akagadzirira kupa shokokana yetariro yakanga iri maari. Zvino zvinhu zvose izvi zvirimo imomo. Uye tinoona dzimwe nguva ndichada kuuya kuShreveport kwatinozongova nemavhiki kuda maviri kana matatu ekungotora maminitsi makumi matatu pausiku wega wega ekungodzidzisa. Munoona, kungonyatsogara mushoko zvikamu izvi zvakavanzika. Munoona umo matinokwanisa kuwana kuti tingapinda sei. Zvino imi ingotarisai, teverai kutungamira kwaMwari. Panongori nekii imwe chete kumusuo wega wega, ndizvo chaizvo. Uye hapana imwe kii, hazvinei kuti inoratidzika zvakafanana naiyoyo zvakadini. Mwari havana kii inokinura pose pose, panongori nekii imwe chete. Uye zvino unofanira kuva nekii iyoyi kana kuti mukova haukiinuke. Zvisinei kuti wakaperera zvakadini, hautombokwanisi kukinura mukova iwoyo. Zvino vangani vakanga vari pakudya kwamangwanani nezuro, mamwe mangwanani aya zvakanaka, ndinofunga kuti vakawanda vacho kubvira pazvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana venyu imi kana kudarika. Kuisa nheyo kune izvo zvandiri kuzotaura, Dhavhidhi akazodzwa kuva mambo, akazodzwa naMwari, mambo mukurusa uyo Israeri yakambova naye kunze kwaIshe Jesu anova Mwari, uyo muzodziwa. Dhavhidhi mwanakomana wake, kana kuti Jesu akanga ari mwanakomana waDhavhidhi zviri maererano nedzinza repanyama, uye ari kuzogara pachigaro choushe chaDhavhidhi seuyo nhaka semu muchinda nguva dzose anogara nhaka chigaro choushe chamambo. Cherechedzai zvino kuti Dhavhidhi akazodzwa, kunyangwe aine kuzodzwa kwaakaita, akabva pakuda kwaMwari aine chizoro ichocho. Uye vanhu vose nokusatora mafambiro emagwaro kana kii nechizaro ichi. Vose zvavo vakazozwawo zvakare, vose zvavo pamwe chete vachidanidzira nokurumbidza Mwari pachinhu chaiita sokunge chakafanira kwazvo kudzosa zveshoko raMwari kuimba yaMwari. Asi Dhavhidhi akanga ari mambo, kwete muprofita. Maona, iye paiva nomuprofita munyika wekuzviita naye. Zvino Mwari vakaramba mafambiro ose nokuti havana kunge vashandisa kii yepo, mukova hauna kukiinuka. Uye zvino tinofanira kuzvirangarira nokuzvichengeta mupfungwa. Pane zvinhu zvose zvaMwari zvinoitwa nenzira imwe chete bedzi, zvatoringana. Zvino ipapo Mwari vaiva neimwe chechi imwe chete yavanosangana nevanhu mairi, uye vanokugamuchira muchechi iyoyo, uye kwete imwe chechi. Ndazvitaura nokuti kakawanda handina kunzwisiswa, uye vanhu vakandiudza, ndinoti, uri mukristu here? Ndiri mubaptist. Uri mukristu here? Ndiri mumethodist. Uri mukristu here? Ndiri mupentecost. Zvino munoona hapana chinhu chimwe chete chazvinoreva kuna Mwari. Uri kungoedza nekii isiriyo. Asi pane kii chaiyo yepo. Pane imwe chete iyo Mwari. Mwari havana kumbovimbisa kusangana newe semumethodist, kana semubaptist, kana semupentecost, kana rimwe sangano. Havatombocherechedzi masangano anopesana naye. Pamaridzo iya refu ndichava nayo patabhanakeri munguva shoma inouya. Uye zvadaro hama Jack vanozoinzwa. Zvino mozoona zvamungada kuita nezvayo, nokuti inenge yatepwa. Zvino vanhu vanoita sokunge Mwari vanosungirwa kutosangana navo pahwaro hwedzidzo yavo yebhaibheri. Zvino vanhu vanoita saizvozvo, havatombowadzani mumwe nomumwe. VeTrinity kana Pentecost havawadzani neveOneness, kanawo veOneness havawadzani neveTrinity. MuMethodist haadaro nemuBaptist, nokuti mumwe ndiwe murayiro, mumwe wacho maCalvinist. Nokudaro hapana kuwadzana zvachose. Uye vanombonyorora pfungwa dzevanhu zvakaipa kwazvo, zvokuti vanetenge vopesana. Ndakaenda kunonamata pane imwe nguva yakapfuura mukamuri yemuchipatara. Maiva nemumwe mudzimai imomo aive akararama achirwara zvikuru, akanga achida kuzooparetwa. Vaitarisira kuti aizofa. Mumwe mudzimai akanga akarara ipapo ndakadanwa kuti ndizomunamatira. Ndakati kwaari, ungaita basa nazvo here? Kwekanguva ndikanamata. Zvino iye ndokuti, donza keteni iro. Zvino ndikati, ndine urombo. Ndikati, ndanga ndiri kuzokumbira munamato. Mudzimai akati, donza keteni iro. Ndikati, hongu amai. Iye nemwanakomana wake akanga akagara ipapo aine maratidzikiro amazwa ose ariki. Zvino ini ndokuti, zvakanaka, hamusi mukristu here? Mudzimai ndokuti, tiri mamethodist. Ndokuti, zvakanaka, handina kukubvunzai izvozvo, ndakubvunzai kana muri mukristu. Maona, saka zvino akati, donza keteni iro. Munoona, nokuti mumwe munhu akanga asiri mumethodist akanga ari kuzonamatira mumwe mudzimai akanga ari kufa, izvo zvaivewo zvakare. Asi nokuti zvakanga zvisiri zvemusangano rake, akanga asiri kana kuda kutombozvinzwa kana kuva nechokuita nazvo, kana asiri mufarisei, handisati ndambomuona. Mirai kusvikira manzwa muhwezva wenyoka. Zvakanaka. Zvino vanofunga zvino kuti sangano ravo roga ndiro rinonzwikwa naMwari. Mwari havakunzwe kunze kwekunge uri mumethodist kana mubaptist kana mutrinity kana muoneness kana zvimwewo zvakadaro. Zvakacheyama, uye ndicho chinangwa changu. Asi kana paine chishuwo chakadaro mupfungwa nemumwoyo yevanhu chokuve vakarurama, handitende kuti mudzimai akazviita nokuti kana mumwe womunhu. MuMethodist haangangosimuki omirira chechi yeMethodist nokuti anoziva kuti yakatsauka. Munhu iyeye anototenda kuti iri pachokwadi. Handitendi muTrinity anopomera muOneness kana muOneness muTrinity nemuPentecost nokuti anongoda kuve akasiyana. Anofunga kuti ari pachokwadi, uye unofanira kuremekedza pfungwa yake. Munoziva kumbeze rinotambanuka mativi ose maviri. Asi rangarirai mune zvose izvozvo, kana paine chinhu mumwoyo wemurume kana mumwoyo womudzimai zvavanotenda kuti ndizvo chaizvo, zvadaro panofanira kuve nepamwe pazvakanaka. Sezvandinowanzotaura, kana pakadzika pachidana pakadzika, panofanira kuve nepakadzika panodavira pakudana uku. Munoziva, takaudzwa kuti mhuka yemugungwa inenge mbiti. Yaimbo famba pa, pama umbe kumbe egungwa, ni makumbo. Asi iye zvino haichisina makumbo, akashanduka ndokubva ava zvokushambirisa. Nokuti yaikwanisa, yakange ichida zvokushambirisa. Payakatama kubva panyika, mhuka inomerera makushi, yakaenda mugungwa. Zvemasikirwo zvakaigadzirira zvokushambirisa panzvimbo yemakumbo, nokuti yakange yave kushambira kudarika zvayaiita ichifamba. Handisi kukwanisa kufunga murume mukuru uyu zvino akaenda kuSouth Pole. Zita rake rainzi ani? Bird. Vanoti akanga aine majasi akanga agadzirirwa mombe parwendo urwu, mombe dzaakanga atora kuitira mukaka. Zvino akagadzira majasi emvere kuitira kuti mombe dzisafe nekutonhorwa nechando. Asi paakasvika ikoko dzakanga dzisisade majasi emvere. Masikirwe akanga ameresa rimwe. Maona sei pasati pava nezenze pamusana wehove, paifanira kuva nemvura yekuti ishambire mairi kana kuti hayaizombova nezenze. Ipapo pasati pava nemuti waikura panyika, paifanira kutanga pava nenyika yekuti ukurire pairi kana kuti hapaizombova nemuti. Saka muri kuona, kana paine bedzi chimwe chinhu chiri mumwoyo wemunhu chiri kudana chimwe chinhu, panofanira kunge paine chimwe chinhu kunze uko chinodaira kuti chigutse kudana uko. Mumwe mudzimai, tsvagurudzo yechikonzero cherufu pachitunha yakaitwa kuno nguva yapfuura pane mumwe mudzimai akanga afa. Zvino chikonzero vanoti chakamuuraya aigara achidya hanyanisi nguva dzose. Kana asiri kudya hanyanisi, musoro wake waivava nezvimwe zvose. Vakashaya kuti chii. Saka pavakaita ongororo iyi, vakawana bundu raive mumudzimai uyu reimwe mhando yezvizenga. Vaiva nezi zita raro. Zvino vaigona kutora bundu irori voriisa muzindiro rehanyanisi. Zvino rakanyungudutsa hanyanisi iyi pausiku hwese. Maona, chaiva chii? Chaiva chinhu chaive mumudzimai chaidanyira hanyanisi. Uye dai pakanga pasina hanyanisi, pangadai pasina bundu. Nemamwe mashoko, panofanira kuva nemusiki kutanga, pasati pava nezvisikwa. Maona, zvino kana mumwoyo memunhu muine chishuwo seMethodist, Baptist, Presbyterian, Katorike, mamwe ose aya ari kuedza kuwana nzira iye chokwadi imwe chete, uye vanoudzwa nevaprisita nevafudzi vavo nevamwe vakadaro kuti ino ndiyo nzira yechokwadi. Vanoti muprisita anoti hakuna ruponiso kunze kwekereke yeKatorike. Zvakanaka, chechi yoga yoga inotora zvayo pfungwa dzayo pachavo. Vamwe vavo havazvibvume, asi vanozviita nemabasa avo. Maitiro ako anotaura zvinodarika shoko rako. Zvinongori nedzimwe nguva anongori munyengeri kudarika izvo zviri muKatorike. MuKatorike anonyatsozvipupura pachena. Zvinotenda kuti ichi ndicho chinhu choga, asi havazviiti izvozvo. Vanozvivanza, asi maitiro avo anoratidza zvavari kufunga. Maona, zvino panofanira zvino kuva nenzvimbo imwe chete, nokuti pane chishuwo chiri mumwoyo wemunhu chekuiwana. Uye ndinofunga kuti shoko raMwari rine mhinduro yezvinhu zvose zvatinoda. Saka Mwari vane mhinduro. Zvino ngatiitsvakei mugwaro zvino. Uyezve kana Mwari vakatiratidza nemagwaro nzvimbo yoga iyi, nzvimbo yoga, sangano roga, kana zviri izvo nzira yoga iyo Mwari yavanosangana nemunhu, zvadaro tinofanira kubatirira kune izvozvo, nokuti tawana chokwadi chemubhaibheri zvarinotaura. Zvino shoko rokuti Deuteronomio, shoko pachezvaro, rinoreva mirayiro miviri. Shoko rokuti Deuteronomio, uye Mwari vane mirayiro miviri, mirayiro miviri, mumwe wacho kusateerera shoko zvinowofa, uye mumwe wacho kuteerera shoko uye ugorarama. Ndiyo mirayiro miviri, uye Deuteronomio inoreva mirayiro iyi miviri. Iri miviri yakaratidzwa kwatiri mumagwaro. Mumwe wacho rufu, mumwe wacho upenyu. Upenyu nerufu. Mwari anoshanda bedzi muupenyu, Satani bedzi murufu. Uye iyi yakaratidzwa kunyika paruzhinji, pachena, pamberi pemeso ose, uye hapana pembedzo kwatiri. Mumwe wacho wakaratidzwa pagomo reSinai, pakapiwa murayiro uyo wakapomera rudzi rwose rwevanhu kurufu. Mumwe wacho wakapiwa pagomo reKaruvhari, ukaunza rudzi rwese rwevanhu kuupenyu. Apo murango wakabhadharwa muna Jesu Kristu. Mirayiro miviri kaDeuteronomio yakazadzikiswa muzvinhu izvi zviviri zvikuru. Ndinoda kuti mucherechedze zvakare, paiva nesungano mbiri dzakapiwa. Imwe sungano yakapiwa kuna Adhama, iyo yaiva nezvirango semurayiro. Kana ukasabata zvakati, zvino unorarama, asi kana ukabata zvakati, unofa. Iwoyo waiva murayiro. Uyezve, paiva nemumwe murayiro wakapiwa kuna Abrahama, waiva wenyasha, usina zvirango. Ndakuponesa iwe pamwe chete nembeu yako inouya shure kwako. Ameni. Uyu mufananidzo weKaruvhari, kwete mufananidzo wesungano yaAdhama. Isungano yaAbrahama. Asi zvino tinomunzwa achiti pane nzvimbo imwe chete bedzi paanosangana nemunhu kuti anamate. Tazviverenga muno mundima yataiverenga chataura nezvazvo zvakare mumaminitsi mashoma. Zvino kana paine nzvimbo imwe chete iyo Mwari anosangana nemunhu, tinofanira kunyatsongwarira. Zvino ngatiisei parutivi tsika dzedu mangwanani ano, uye muchidzidzo chino cheSunday School, uye togova nechokwadi chokuti tawana nzvimbo imwe chete iyi. Nokuti Mwari vakataura pano kuti havakugamuchire pane imwe nzvimbo, imwe hayo chechi, havakugamuchire imomo. Bedzi muchechi yavo nzvimbo yoga yavanokugamuchira. Zvino munoti kudini hama Branham? Kana ndakaperera? Kwete. Rangarira, Jesu akataura nevamwe vanhu vaive vakaperera vanamati vemuzuva rake. Zvino akati, munondinamata pasina kunamata kwechokwadi chaiko kunobva pakadzika pemwoyo yavo. Munondinamata pasina muchidzidzisa sedzidziso mirayiro yevanhu, kana kuti dzidziso yesangano ravo yeBhaibheri. Vakaperera mukuremekedza vari vanamati sokukwanisa kwavo kwese, uye izvozvo zvakanga zvisiri zvitsva sekunge zvakangotanga nevaFarise. Kaini naAbheri, vanamati vaviri vokutanga vakaberekwa panyama pano panyika, zviro kwazvo vakauya nemaonero mamwe chetewo. Kaini aingova munamati sezvakanga zvakangoitawo Abheri. Vari vaviri vakavaka maaritari, vari vaviri vaida Mwari, vari vaviri vakapa zvibayiro, vari vaviri vakanamata, vari vaviri vakabhadhara chegumi, vari vaviri vakaita zvinhu zvakangofanana. Asi Abheri, nokutenda kunova chizaruro, shoko raMwari rakazarurwa, rakaiswa pachena, rakaratidzwa nokusimbiswa Girori. Kaini akapa chibayiro, asi Mwari havana kuchisimbisa. Mwari vaida kunamatwa. Zvino Kaini akapa chibayiro, asi Mwari havana kuchisimbisa. Asi negwara remazviro kwazvo unoti, zvakanaka, chechi yangu ndiyo chaiyo yangu ingomira zvishoma. Mwari vanozvidudzirira shoko ravo nenzira yaro yavakataura nayo. Munoona, Kaini akati, ndiri munamati, ndiri uyo anoda musiki wake. Ndinopa kwamuri aritari yakanaka kwazvo iyi. Ndinopa kwamuri chibayiro ichi. Ndakavaka zvinhu zvose izvi, Ishe, nokuti ndinokudai. Abheri akataura zvinhu zvimwe chetezvo. Zvino ndeuyo akasimbiswa, anova iye akaratidzwa, uye Mwari vakadzika vakagamuchira chibayiro chaAbheri, nokuti nechizaruro akanga apinda mugwara chairo raMwari rakagamuchirwa. Zvinotarirai, mweya waKaini uchiuya uchinyatsodzika nemumagwaro uchienda kusvika pazuva rino rokupedzisira. Zvepakutanga aingova nezvepakutanga zvakafanana nezvemumwe wacho. Tarirai muprofita Bharamu nemuprofita Mozisi, vose vari vaviri paine maaritari manomwe, maaritari aJehovha, paine ropa pane rimwe nerimwe, uye kwete izvozvo zvoga, asi makondowe pane rimwe nerimwe. Pane zvekuverenga manhamba, nhamba chaiyo yaidikanwa nomwe yakakwana, makondowe manomwe chaizvo zvakafanana, maaritari maviri, maitiro ezvepakutanga zvakaita mumwe, ndizvo zvakanga zvaitwawo nemumwe. Asi ndiani akasimbiswa naMwari? Paona, paona, uyo akanga ari mushoko ravo. Mamiriro ezvepakutanga haana zvikuru zvaanoreva, chizaruro chaMwari. Zvinofungai, varume ava sei vakadanwa uye ndokuiswa muchinhano ichi, vaFarisei ava naJesu, ndokuti munondinamata pasina? Kumunamata kunamata kwechokwadi, Kunamata kwecho kwadi kunobva mumoyo yavo. Imi, munondi namata pasina. Sei! Kudzidzisa. Sedzidziso. Tsika dzavo dzevanhu. Nokudaro. Munoita mirayiro yaMwari kuti ishaye simba kuvanhu. Kana ndikakudzidzisa mharidzo yeMethodist, hapana chainoita kwauri. Ino, inguva yemwenga. Dai Moses, akadzidzisa mharidzo yaNoa, hapana zvayaiita. Dai Jesu, akadzidzisa mharidzo yaMoses, hapana zvayaiita. Nokuti mbeu dzakatemerwa dzakarara ipapo, idzo dzinongodiridzwa nemhando iyoyo yemvura yakapiwa kuitira mbeu iyoyo. Maona, haikure mune chimwe hacho chinano. Anofanira kunge ari mamiriro anoikudza. Zvino, unokwanisa kutora zai rehuku, woriisa muchirindiriro. Iro, rinofanira kunge riri pasi pehuku. Asi rinochechenya zvakadaro. Riise pasi pekambwanana, rinochechenya. Kudziya, ndiwo mamiriro anoita kuti richechenye. Saka rinofanira kunge riri pasi pemamwe mamiriro. Unokwanisa kutora zai benyu rakanaka, woriisa pasi pehuku yakafa. Harichechenye, maona, munoona, mamiriro acho. Zvakanaka. Ndizvo zvazviri muzera rino ratiri kurarama mariri. Unofanira kuwana kuti ndeipi nzira yaMwari yekuzviita nayo yemuzera rino. Ndiyo yakawanikwa naMartin Luther. Ndiyo yakawanikwa naJohn Wesley. Ndiyo yakawanikwa nemaPentecost muzera ravo. Zera raMwari nenguva yekuzviita. Zvino, maPentecost hama iya imwe. Ndinotenda rake, rimwe remaziso ake, rakange rakabva. Hama yechitema yakanyatsotanga mharidzo yePentecost muCalifornia, Azusa Street yakare. Akasekwa nokuti aiva munhu mutema, vakaita jee naye. Asi akaunza mharidzo yezera iroro. Aingori mukomana muduku, muchinda akanga asingakwanise kana kusaina zita rake. Asi Ishe vakanga vazarura kwaari kuti iroro ndiro raive zera rekudzoreredzwa kwezvipo zviya. Uye zvakauya zvisinei kuti chii chakataurwa. Zvakauya. Asi munhu wese akapinda mumweya wacho uye ndokuona kuti ndiro raiva zera racho, uye ndokuona Mwari vachisimbisa kuti vanhu ava vaikwanisa kutaura nendimi nezvakadaro. Zvikaitika. Asi zvino paakaenda mberi ndokurovedzera kuti ichi ndicho chiratidzo choga, zvakaiuraya. Maona, anoenderera mberi. Munoona, ndizvo zvakazviita. Zvino vakatanga kupatsanura izvi izvo uye nekugadzira masangano. Zvino mumwe ari kuuya negore, mumwe ari kuuya nechikwenzi. Uye, tini zvangu, ezvoka izvo kwazvinoenda. Ndizvo zvinoitwa nemasangano. Maona, Mwari havasi muvambi vemasangano, nokuti sangano iBhabhironi, uye haasi muvambi wenyonga-nyonga. Tinomuona wese, hazviri kuti unge uri nyanjere kuti uzvione, iBhabhironi. Maona, tsika, hafungei ipapo, vanhu vakaperera. Zvino, zvisinei, nokuti vanotenda izvozvo, pachiri kufanira kuva nenzvimbo imwe chete kwokusangana naMwari. Zvino, cherechedzai ndima 2 namatira panzvimbo yandakasarudza chibayiro. Zvirokwazvo apo pavainamata pamusoro pechibayiro, nzvimbo iyo yandakasarudza, kwete yawakasarudza, yakasarudzwa nemunhu, asi yandakasarudza iwe namatira panzvimbo iyoyi. Ipapo, zvinoratidza kuti panongori nenzvimbo imwe chete, dzimwe hadzina basa. Haifanira kunge iri sarudzo yako, asi inofanira kunge iri sarudzo yake. Saka, handisungirwe kuenda kuchechi, kana haunyatsofungi zvakakwana. Sei, unotoita gakava nemadzimai pamusoro pekuparidza, uye kana madzimai pamusoro pekugera vhudzi ravo, nevarume pamusoro pezvimwe zvinhu izvi. Sei, haunyatsofungi zvakakwana. Zvakanaka, hausungirwe kutora nzira yaMwari pamusoro pazvo. Iwe, chienda ikoko kwavanoita zvakadaro. Maona, uye, uchazoona kuti zviri mumagwaro. Saka, vanondinamata pasina. Jesu akataura pamusoro pechinhu chimwe chete. Maona, kuti chinyorwa chose chidukusa, zvose unofanira kunge wakatendeka mazviri. Zvinogara nguva dzose muzambiringa muduku, muduku, kagava kaduku, kaduku, ndiko kanokanganisa muzambiringa. Dzimwe nguva unosiya, handi zvinhu zvikuru zvaunoita, zvinhu zviduku zvaunosiya zvisina kuitwa. Rangarirai, ngetani yakasimbisisa, pacho pane utera. Vakaropafadzwa avo vanoita yose mirayiro yaMwari. kuti agova nekodzero yekupinda mukati. Ita zvose zvakataurwa naMwari. Uye rakati kumadzimai anofanira kuva nevhudzi refu. Iwe unoti mumwe murume akandiudza nguva shoma yapfuura akati handiparidze evhangeri ine chekuita nemapfekero. Ndikati zvino hausi kuparidza evhangeri hongu. Mwari vakazviisa imomo vakataura zvinofanira kuitwa. Zvinoreva kuti uchatozviita. Ndicho chinhu chako chepanyama chakafanira. Chero chinhu chiduku chii chiduku chisingacherechedzwi. Jesu akati vakaropafadzwa avo vanotora zvinhu zvose zviduku nokuita zvinhu zviduku. Uye mudzimai kurega vhudzi rake richikura zvinongori izvo. Handiti chinongori chimwe chinhu iye chaanokwanisa kuita, asi haatombozviiti. Haatombozviiti. Oh, chidzidzisei zvinhu zvikuru kwazvo. Ko, ungadzidzisesei zvinhu zvikuru apo musiri kuita zvacho zviri nyore zvinhu zvamazuva ose? Nokuti munoona chinangwa chenyu nevavariro yenyu zvakacheyama. Rudo rwako kuna Mwari. Ishe, handina basa kuti muri kuda kuti ndiitei. Ndinotoda kuzviita. Zvadaro pane kwawave kusvika. Asi kana ukasazviita nenzira iyoyo, nzira yaakati uite nayo isarudzo yake, nzvimbo yandakasarudza ndipo paunonamatira nechibayiro chako. Unoisa, Kaini akaunza chibayiro chake, Abheri akaunza chake. Zvinoenderana nenzvimbo yaunopinda nacho. Kana ukaenda nacho kunzvimbo yaakasarudza, zvinenge zvakanaka. Anochigamuchira. Kana isiri iyo, havachigamuchire. Handina basa. Chibayiro chimwe chete chingave chiri chii zvakadaro, ha, chinorambwa kunze kwokunge chaunzwa panzvimbo iyoyo imwe chete. Zvino tinoda kuona uko kwatinoda kuunza chibayiro ichi. Tinogona kuona tose tinoda kuenda kudenga, handizvo? Uye tose tinoziva kuti takakanganisa. Tose tinotenda kuti Jesu ndiye chibayiro. Zvino tinoda kuziva kwatinoenda naye. Chinozogamuchirwa. Maona, ndizvo chaizvo Bhaibheri inotitaurira kwokuenda nacho. Unoona, zvino chinozogamuchirwa. Kunze kwaipapo hachigamuchirwi. Ngaticherechedzei pano zvakare nzvimbo yaakasarudza yekuisa chibayiro. Nzvimbo yaakasarudza yokuisa chibayiro. Haukwanisi kuchiisa pane mamwe ose aya masuo, asi panzvimbo yaakasarudza kuchiisa. Akaisawo zvakare zita rake panzvimbo iyoyo. Ndizvo zvaataura pano. Akasarudza kuisa zita rake ipapo. Zvino ngatitsvakei magwaro enzvimbo iyi, nokuti ndiyo nzvimbo yaakaisa zita rake. Zvino ngativerengei kubva pagwaro rataverenga. Uye ndanga ndiine chinyorwa chiduku chakaradzikwa pano chandanga mangwanani ano chauya kwandiri. Ngatitorei ndima 2 yechitsauko ichi. Zvino handisi kuda kugara nguva yakareba nokuda kwevanhu vari pamubatanidzwa wemafoni kunze uko. Zvino ndima yechipiri yechitsauko 16 ichi. Unofanira kubayira Jehovha Mwari wako Paseka yamakwai nemombe panzvimbo inotsaurwa naJehovha kuti agoisa zita rakepo. Zvino haukwanisi kutora izvi kuperera kwako nezvose zvaunoda kupupura. Haukwanisi kungozvitora kuenda kualitari yemethodist, kualitari yebaptist, kualitari yepentecost, asi pane aritari pane imwe nzvimbo yaakasarudza kuti iye kuti aise zita rake mairi, uye anozosangana newe panzvimbo iyoyo. Zvino kana ukaita kuti zvinhu zvose zvifambe zvakanaka, zvichazofamba. Zvinhu zvose zvakaitwa muurongwa. Kana paine pakabatana waya dzemagetsi, getsi iroro haribatire nokuti hakuuye magetsi. Zvino kana ukatora rimwe remashoko aMwari kana imwe yenzvimbo dzake, zvino iwe mumwoyo mako uine zvinangwa zveundini zvinotadzisa simba raMwari kufamba pakare ipapo. Kana ukazviita nokuti unoda kunge wakangwara, unoda kunge wakasiyana neumwe munhu kana chimwe chinhu, pakare ipapo simba harifambe. Zvinoputitsa fyuzi uri kukanganisa. Unofanira kuuya nokuperera nemwoyo wako wese, bavariro dzako nezvinangwa zvako, unyatsozviisa pana Mwari. Zvino wochitsvaka nzvimbo yake, woona paakataura. Zvino wochiunza ipapo. Maona, tarirai kuna Marita naMaria apo Jesu akanga adzoka mushure mekunge avadzidzisa evhangeri iyi, chiedza chezuva rake, iye ari Mesiya. Akavengwa, akarambwa. Oh, vafarise nemachechi vakamuzvidza, asi Razaro akanga afa, hanzvadzi yavo yakanga iri shamwari yepamwoyo kwaari. Akamurega arerepo, uye vakamudana, haana kana kumbouya. Asi tarirai Marita, maonero ake, akati, Ishe, dai manga muri pano, akamupa dunhu rirwa rake, chairo, Ishe, vara guru, E-S-H-A, Yahweh, Jehovah, Girori. Dai manga muri pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Upenyu nerufu, hazvigone kuwadzana panzvimbo imwe chete, kana muimba imwe chete. Mungadai, angadai asina kufa. Jesu akati kwaari, ndini rumuko neupenyu. Mwari vakadaro, maona, paakati kutanga, hanzvadzi yako ichararama zvakare. Iye akati, hongu Ishe, ndinonyatso zvitenda. Semudzimai wechiJudha, ndinotenda kuti, vachava nerumuko. Wewese akafa. Uye ndinotenda kuti, hanzvadzi yangu, yakanga yakatendeka, nokuperera pakunamata. Uye ndinotenda kuti, ndimi Mesiya uya, akataurwa muBhaibheri. Nokuti kusimbisa kwaMwari, shoko ravo mamuri, zvinoratidza kuti, ndimi mutumwa, wenguva ino. Ndimi Mesiya wacho, ndinotenda kuti, ndimi Kristu uya, akanga ari kuuya, nokuti mabasa enyu, anopupura kuti Mwari, vakakutuma ikuno, kuzova Mesiya wacho. Oh, ini zvangu, tarisai mavhiri emuchina, ave kupinda panzvimbo zvino, maona. Zvino, akanga aine kodzero yokuti, sei musina kuuya, kuzomutsa hanzvadzi yangu, sei musina kumupodza, makapodza vamwe, shamwari yenyu chaiyo yepamoyo. Zvino, chionai zvaitika. Kwete, kwete, chinangwa chakadaro, hachina kwachinosvika. Ndinotenda kuti, muri chaizvo izvo, zvamunoratidzwa mumagwaro, kuti muri. Ndinotenda kuti, rino ndiro zuva, iro Mesiya anofanira kuuya, tanga, takaritarisira. Handina basa kuti vamwe vose, vanoti kudini. Ndinotenda nemoyo wangu wose, nokuda kwezvandakaona, pamwe, nokunzwa neshoko, kuti, shoko riri kusimbiswa mamuri, uye kuti, ndimi Mesiya wacho. Munoona, pakadzika dzika maari, akanga aine chimwe chinhu, chokukumbira, asi aifanira kuuya, kugwara chairo. Ko dai akamhanya ikoko, zvino osvikoti, zvino, munondiudza kuti muri Mesiya wacho, uye kana kumbovaoni tsika dzakanaka, hunhu hwakanaka hwekupindura chikumbiro chedu. Apa, takakupai chokudya, uye nokugara nemi mumba medu, nezvimwe zvose, uye nokukumiririrai, uye takasiya machechi edu, sokutirayira kwamakaita kuti tibude mumasangano. Maona, zvino, hezvinoi, takarisiya, uye zvino, tave kuonekwa sevatsauki nevapanduki, uye zvose zvataka kuitirai, zvino ndokushayiwa kana hunhu hwakanaka hwekupindura pakudana kwangu. Zvino, zviro kwazvo, aive nemaruramiro acho, sezvamunotaurawo pamusoro pevhudzi renyu pfupi. Ndiri chizvarwa chemuAmerica, ndinogona kupfeka zvikabudura, ndinogona kuita chose chandinoda chisingatyore mutemo. Ikodzero dzako, asi gwai rinorasikirwa nekodzero dzaro. Kana uri gwayana, hapana chauinacho kunze kwemakushe. Rinorasikirwa nawo, ikodzero dzaro dzarakapiwa naMwari, asi rinorasikirwa nawo. Ndinokodzero yekujoina chero haro sangano, ndizvozvo chaizvo, asi unorasikirwa naizvozvo. Maona, mudzimai anorasikirwa nezvose zvaane kodzero kwazviri kuti acherechedze shoko raMwari riri kuratidzwa ipapo pamberi pake chaipo. Akati, ndini rumuko neupenyu, uyo anotenda mandiri, kunyange akafa, asi achararama. Ani nani anorarama, uye achitenda mandiri, haazofi. Unozvitenda here izvi? Muri kuona, pakanga paine chimwezve chirevo chakanga asati apinda mugwara rimwe chete nacho. Maona, hongu Ishe, ndinotenda kuti ndimi Kristu, vanakomana waMwari mupenyu. Oh, hama, zvinhu zvose zvakanga zvagadzirira kuchibatira moto pakare ipapo. Maona, mamuisa kupi? Maona, uye munoziva zvakaitika. Munoona, unofanira kutanga wapinda panzvimbo chaiyo, asati agamuchira chibayiro chako. Munoona, unofanira kupinda maari. Tarirai, munzvimbo iyo, Jehovha achasarudza kuisa zita rake mairi. Hauzodyi chingwa chine mbiriso mairi. Chii chazvinofananidzira muchibayiro? Usachisanganise nechitendwa chipi hacho. Chinofanira kuva shoko, kwete chingwa chine mbiriso. Mbiriso ndiyo, munoziva kuti mbiriso chii nechinhu chipi hacho. Mbiriso shoma, inovirisa bundu rose. Bundu rose ndiwo mutumbi. Haukwanise kuisa kachimedu kadukusa kesangano kana chitendwa muna Kristu. Kwete changamiri, hazvishande. Munorangarira mharidzo yamanheru echina chapfuura. Murume wako wakare, anofanira kufa. Ndizvozvo. Murume wako mutsva ishoko. Mazuva manomwe uchidya chingwa chisina mbiriso imomo. Mazuva manomwe chii chazvinofananidzira mazera manomwe ekereke azere mazuva manomwe. Sei vaifanira kuchidya mazuva manomwe vasati vadini, vasati vabuda, uye zera rose rekereke kubvira pakutanga kusvikira kumagumo rinofanira kungorarama bedzi shoko ramwari rezera iroro. Saka chitendwa chenyu chechiRoma, Methodist, Baptist nechitendwa chePentecost zvose zvakafa. Zvino tarirai, imomo ndicho chingwa chokutambudzika, kutambudzwa nokuda kwacho. Luther, Wesley, vaPentecost vose vakatambudzwa, uye nemiwo. Nokuti wakabuda panyika yeEjipita nokukurumidza kuti ugarire zuva iro, kuti urangarire zuva rawakabuda naro panyika yeEjipita mazuva ose oupenyu hwako. Mazuva manomwe chingwa chine mbiriso hachifanire kuonekwa panyika yako yose. Mumwenga waKristu wakanaka mushure mukufa kwake mumazera erima kubudikidza neumambo hweRoma, kuti waifanira kufa kunze kwekunge tsanga yegorosi yawira muvhu. Chikomba chaifanira kuuya, umhizha hwakanaka hwaMwari. Imi mose makanzwa mharidzo yangu yeizvozvo. Zvino ndakamira zasi ikoko Los Angeles paForest Lawn rimwe zuva. Zvino mwoyo wangu wakasvetuka. Vangani vakamboenda kuForest Lawn? Pane chivezwa chaMozisi chakaitwa na Angelo. Ndinotenda kuti ndiMichael Angelo. Uye chivezwa chakakwana pane zvose kunze kwepaibvi rekurudyi. Pane kagomba kakadzika zvingaita hafu yeinchi. Zvino mutungamiri ndakanga ndakatarisa zvino akapanongedzera kwandiri akati Michael Angelo akanga apedza upenyu hwake hwese achiedza kugadzira. Akanga ari muvezi wematombo. Zvino akanga ari kuedza kugadzira chivezwa chaMozisi. Seri kwepfungwa dzake akanga aine mupfungwa dzake izvo zvaifanira kunge zvakaita Mozisi. Aive nazvo mumwoyo make kuti Mozisi aifanira kuratidzika sei. Zvino akapedza upenyu hwake hwose akabvisa zvishoma nechiziri pano, opukuta odzoka shure omira akautarisa. Gore negore negore akashanda pauri. Pakupedzisira pachakange chapera, zvino akadzoka shure ndokuisa pasi chidhende nenyundo yake ndokutarisa chivezwa. Chakanga chakanyatsokwana chiri mufananidzo waMozisi uyo waaiva nawo mumwoyo make. Kusvikira akavhiringika pfungwa, akatora nyundo ndokuchirova ndokudanidzira, taura! Unonzi umhizha waMichael Angelo. Chimwe chinhu chiya chikuru chaiva chivezwa ichi, chiratidzo chiya chakanga ainacho chezvaifanira kunge zvakaita Mozisi, chaingoratidza mumufananidzo Mwari Baba vakuru. Vakanga vaine mumwoyo mavo nyika isati yavambwa mwanakomana, nokuti ivo ndiBaba. Asi zvakanga zvichiri muzvizenga zveshoko ravo. Zvino vakasika munhu, uye vakanga vakamupa kodzero dzekuzvisarudzira. Asi munhu iyeye akawa. Asi muvezi mukuru Mwari vakaumba munhu kubva muguruva renyika havana kugutsikana naizvozvo. Vakatanga kugadzira munhu zvakare, uye vakagadzira Noa akafa akadhakwa. Vakagadzira Mozisi akakundika kuchengeta shoko ravo. Vakagadzira vaprofita vakatiza munguva dzematambudziko. Zvino vakaramba vachivaka pamwe nokuumba kusvikira mushure mechinguva vakange vave kuda humhizha kuti huvaratidze unhu hwavo. Izvo zvakanga zviri mumwoyo mavo zvokuti mwanakomana anofanira kunge akaita sei. Rimwe zuva zasi paJorodhani, mushure mekunge humhizha uhu waumbwa uye wagadzirwa, heunoi achiuya achituma zvichidzika ari pamapapiro enjiva ndokuti ndiye uyu. Vakanyatsofadzwa zvikuru nehumhizha uhu kusvikira vakamurova paKarivhari kuti agofa, kuitira isu tose takanga tisina kukwana kuti kubudikidza nekudeurwa kweropa rake anozounza humhizha hwakawanda uri mwenga kumwanakomana wavo.
humija wakakuvadzwa nokuda kweshungu dzamwari dzekuona humija wakadai. Vakamurova kuitira isu tose. Maona, ipapo akafa kukwanisa isu takanga tisina kukwana humija. Cherechedzai umupano akati, mazuva manomwe muchadya chingwa ichi chisina mbiriso. Zvino chingwa chinofananidzirwa. Jesu akati, munhu haangararame nechingwa choga, asi nerimwe nerimwe reshoko, kwete bedzi, bedzi shoko rimwe chete pano neapo, seizvo masangano anoda kuti muritende. Asi shoko raMwari rakakwana. NdiMwari pachavo vari muchimiro chetsamba inonzi mbeu, uye mhando chaiyo yokutenda kusina kusvibiswa mushoko iroro kunounza mbeu iyi kuupenyu hwayo. Ndizvo chaizvo zvamunoona pausiku mukunzvera zvakavanzika uye nezvimwe zvinhu zvose izvi, nokuti ivimbiso yakaitwa naMwari, uye vakamira neni vakandiudza izvozvo, uye ndokundiudza kuti ava vatevedzeri vachasimuka, asi iwe ramba wakamira. Ndinozvitenda, uye hakuna vavariro ine kundini kurwadzisa mumwe munhu, asi kuva neruremekedzo kuna Mwari uye nokuita basa ravakandidanira kuti ndiite. Ndicho chikonzero ndichitaura zvinhu izvi. Uye Mwari vanozvisimbisa, uye nokugamuchira mupiro nechibayiro nokusimbisa kuti ichokwadi, hapana mubvunzo pariri. Zvino tarirai shoko racho. Zvino tinocherechedza pano mazuva manomwe ndezvezera rimwe nerimwe rekereke. Zvino nokuti humisha hwaifanira kufa kuitira kuti hugomutswa, kuti hugotidzikinura tose, zvino vaiva nekereke yakagadzwa muurongwa papendekosti, asi kereke iyi yaifanira kupfuura nemuchibayiro. Zvino nyika yevaRoma yakaiuraya ndokuiisa muvhu. Semunyori uyu webhuku riya handisi kukwanisa kufunga nezvaro zvino akaita jee rakawanda kwazvo pamusoro pangu, uye ndokuti pamadhimoni ose William Branham, munoona ndizvo zvinoedza kutaurwa naDiabore. Akati zviratidzo nezvinhu ndokuti ndezvaDiabore. Akati kana kuti angori imwe mhando yemunhu anotamba nepfungwa dzevanhu, kana kuti anoshanda nekakuona kemhando yepamusoro munyika yezvenjere nguva dzose ichiedza kuona kuti chingavei. Ndipo pavakaedza kuongorora Jesu, ko unoita sei zvinhu izvi, chii chakazviita? Akati ndichakubvunzai mubvunzo, ko shumiro yaJohani Mubhabhatidzi yaiva yaMwari here kana kuti yaiva yemunhu? Maona, ndokuti hatikwanise kutaura, ndokuti kana neniwo handigone kukutaurirai. Ndizvo chaizvo vakabva vaenda. Kubva ipapo hapana munhu akazombomubvunza chimwe chinhu. Maona, akangovadimbura, haana chaakavaudza nezvazvo, hava nei nazvo, aiva nebasa rokuita uye akaripedza. Mwari vatibatsire kuita chinhu chimwe chete, hatisungirwe kupindura mibvunzo yaDiabolos. Ndizvo chaizvo, kana uri ita zvakati nezvokuti une mungava kuevhangeri muParis ari, uye ndizvo zvoga, kwete kuti rakanyorwa sei, ane mungava wekungoritaura. Uye semuranda, kana uri muprofita, une mungava kuna Mwari, uye kana zviratidzo zvinouya zvojekesa gwaro iri, uye nokuratidza zvariri, une mungava kushoko rose iri muBhaibheri iri, nokuti rose rakanyorwa nemhando imwe chete yevanhu sewe. Mwari kareko vakafambisa nevaprofita, uye ndokunyora zvibhaibheri dzvene. Maona, uye hapana muprofita wechokwadi waMwari anogona kuramba shoko rimwe chete raro, asi anotenda shoko rose uye nokuparidza zvimwe chete. Zvino Mwari vanosungirwa nemugwara iroro kuita kuti shoko iroro rizadzikiswe chaizvo nenzira yarakavimbiswa mbeu inokura. Zvino cherechedzai zvakare nokukasika. Tinoona pano kuti mazuva ose manomwe aya chingwa ichi chaifanira kudyiwa mumazera manomwe ekereke. Zvino apo yaifanira kufa uye yopinda muvhu. Zvino mutsoropodzi uyu akataura nezvangu akati, zvaMwari uyu wamunonamata imi vanhu aikwanisa kugara mumazera erima achitarisa vana amai vakazvitakura, vamwe vavo vaine vacheche mumaoko avo, vanhu vakaperera vokandirwa munhandare yemitambo, zvinoshumba zvovabvanzaura kuita zvimedu zvimedu, uye ivo vachizhamba nokuvaturika pamuchinjikwa, pamwe nokuvapisa, vokumura madzimai nguo zvokusara vasina kupfeka, mhandara dzechidiki vozvikandira kumashure sezvizvi, voregera shumba kwavari. Ndokuti Mwari uyu aikwanisa kugara kudenga achifanirwa kunge ari pachigaro chake choushe. Zvino ndokutarisa pasi uye ndokuti ainakidzwa nazvo. Akadaro zvino onai ndiyo manzwisisiro enjere anova adiabolos. Dai murume uyu akanga ari wemweya angada akaziva kuti tsanga yegorosi inofanira kufa, yaifanira kuvigwa mucathedral yeRoma. Asi zvino katsuri kokutanga keupenyu kakauya munguva yokuvandudzwa naMartin Luther kuti vakarurama havararame nechingwa chechirayiro chakaropafadzwa chinoitwa nemuprisita, asi neshoko raMwari. Vakarurama vachararama nokutenda. Vakabudisa tsuri mbiri, mbeu yegorosi yakatanga kukura. Zvino ndokuzouya John Wesley ndokuwedzera ipapo. Paiva nevamwe vakawanda avo Zwingli nevamwe vakauya ndokuramba kuberekwa nemhandara. Zvino zvikangofawo zvakadaro. Asi zvino kwakazouya mamethodist muchekechera mukume zuva remamishinari uye vakaparidza kucheneswa ndokuwedzera muchekechera. Zvino kwakazouya mapentecost muchikwande zvokuti kunyengera vasanangurwa yairatidzika setsanga chaiyo yegorosi. Izarure hamuna gorosi zvachose, asi upenyu huri kupfuura nemuchikwande. Zvino makambocherechedza here makore matatu mushure me nemusangano mukuru chii chinoitika? Sangano aye ave makore makumi maviri uye pasina sangano. Gwayana rinodikanwa riri kufa. Dai zvikasadaro kana ndikaenda kuchizvarwa chino, dai vanhu vanotenda mharidzo ino vasambofa vakanyararira sangano, Mwari vacha muchafira chaipo pamuri ipapo. Muzvirangarire izvozvo. Nguva iyoyo yamunotaura zvesangano pakati penyu, handina basa kuti makaperera zvakadini kutora munhu kuti ave mutungamiri wenyu panzvimbo yemweya mutsvene kuti usimbise shoko iri. Ndiyo nguva yamunofa. Mbeu yechokwadi haikwanise nokuti hapana chinenge chichiripo mushure membeu. Ndicho chinhu chimwe chete chaivapo kare pamavambo. Ndiwo mwenga wakawira muvhu kuti ugounza mbeu yegorosi zvakare. Cherechedzai, mazuva manomwe muchadya chingwa chisina mbiriso, uye kuchava pamwe nemwenga. Zvino imi vanhu makambova naamai venyu vechimethodist vaidanidzira nezvimwe zvakadaro, vawainetsekera kana vasina kutaura nendimi, vachange vasiko ikoko. Inhema vaiva nemweya mutsvene mumwe chete wauinawo nhasi, asi waiva muchimiro chemuchekechera, kwete kudzoreredzwa kwezvipo. Asi ose mazuva manomwe ingodyai chingwa chisina mbiriso. Shoko, avo kare avo vakaita sangano vakafa ndivo gunde vachangounganidzwa vopiswa, asi upenyu huri kuramba huchipfuurira mberi. Zvino chii chinoitika? Upenyu hwese hwaiva mugunde, mumuchekechera, muchikwande, hwese hunoguma hwave mugorosi. Uye mweya mutsvene mumwe chete wakaunza Luther ndokuunza Wesley ndokuunza mapentecost unoguma wave mumwenga parumuko. Mazuva manomwe idyai chingwa chisina mbiriso. Hapana mbiriso ichawanikwa pakati pemwenga. Hapana shoko rakawedzerwa. Hapana chiripo. Rangarirai, shoko rimwe chete ndiro rakakonzera rufu rwese rwuri panyika. Mwana wese weupombwe akazvarwa nokuda kwaEva, kereke yekutanga, mwenga waAdhama wekutanga, akapokana shoko raMwari ndokugamuchira resangano kana renjere kana chikoro chemagamuchiriro aro, nokuti rakashandisirwa njere kuti zviro kwazvo Mwari ndiMwari wakanaka. Mwari ndiMwari wakanaka, asi ndiMwari vane nduramo. Tinofanira kuchengeta shoko ravo. Chikoro mudzimai akarigamuchira. Ndipo apo vamwe venyu imi vakomana vekuseminari pasina kupokana pane kudanwa muupenyu hwenyu, asi unomhanyira kune chimwe chikoro chebhaibheri kuti uve nedzidziso iyi yakaiswa mauri. Zvino ipapo ndipo paunofira. Gara naMwari neshoko ravo. Havakutenderi kana kuti haukwanise kuve weungano yavo. Havakugamuchire papuratifomu. Saka rega vave nazvo. Regai vakafa vavige vakafa. Ngatiteverei Kristu shoko. Zvino mazuva manomwe hapachazove nembiriso inosanganiswa nemwenga. Kereke mazuva manomwe. Zvino cherechedzai, zvino pasina mazuva manomwe chingwa chine mbiriso hachifanyiri kutongoonekwa panyika yako yose. Chibayiro pano mufananidzo, mwenga uchiuya kubva muchibayiro chinova Kristu. Uye hapafanyiri kuwanikwa nyama yamakabayira pazuva rokutanga madekwana. Uye rangarirai rangarire kuti tichangopfuura nemumazera ekereke. Mutumwa kukereke anouya nguva dzose pakupera kwerimwe zera rekereke nguva dzose. Kufa kwepentekosti kunounza kubvutwa kwemwenga. Maona, kufa kwaLuther kwakaunza Wesley. Maona, kufa kwaWesley kwakaunza Pentekosti. Kufa kwepentekosti kunounza maridzo zvino. Pano, zviri ipo pano chaipo, zvichifananidzirwa nemumagwaro. Hapana gwaro muBhaibheri, asi rinokochekerana nerimwe. Maona, mifananidzo yose iyi, handina kufunda, asi ndine Mweya Mutsvene, unondiratidza neimwe nzira, inodzidzisa kubva pazvisikwa, uye kubudikidza neshoko, zvinofanira kuve shoko, zvinhu zvakavimbiswa, nyama, chibayiro, zuva rokutanga, madekwana, haifanire kutongosara usiku hwese kusvikira mangwanani. Zvino, kunyange Luther aive nechokwadi uye ndokudzidzisa kereke, vakarurama vacharama nokutenda. Haudi kubatirira pane izvozvo sedzidziso izere muzira reMethodist. Uchaita sei? Unoipisa nemoto? Zvaifananidzirei sangano rinobuda kubva mushoko iroro? Chikwande, gunde, makwande zvinofanira kupiswa nemoto. Chikamu ichocho chesangano cheyakapfuura nemachiri hachifanire kuramba chiripo. Chinofanira kufa. Musachisiye kusvikira pakuvamba kwerimwe zera. Zvipisei ari kutaura kumwenga zvino pano. Mwenga woga wanga uri kuuya nemumazera ose. Cherechedzai manakiro azvo. Ropa regwayana. Ava mutumbi waKristu. Chibayiro. Ropa regwayana pamukova. Zvinorangarirai, gwayana rakabayiwa raiva mufananidzo waKristu. Kana kuti tinogona kutora nguva yakawanda kwazvo, asi handina. Ndinongori nemaminitsi mashoma okugara pano. Ndingangomira ndozotanga zvenhasi manheru. Maona, nokuti tiri kutora nguva yakarebesa. Zvaka ndine mapeji 20 eizvi pano ezvinyorwa pachidzidzo ichochi chimwe chete. Cherechedzai zvino, pane izvi: gwayana raiva Kristu mumadimikira. Kana kuti ndazvitaura here zvakanaka? Mufananidzo, Kristu aiva gwayana raizenge riri mukono wekutanga kubva kune wai amai kana hadzi, chero zvaunosarudza kuidana. Rinofanira kunge riri rayo rekutanga, uye rinofanira kuongororwa kutanga kuti vaone kana pasina chinopomerwa pariri. Zvino Kristu akaedzwa gwayana rokutanga kubva kuna amai wai, Maria Mhandara. Akaedzwa nei? Satani achipikisa shoko. Paakarova Eva, mudzimai akawa. Ndokurova Mozisi akawa. Asi paakabhururukira pana Kristu, ndokuedza kutaura shoko nenzira isiri iyo kwaari. Akazoona kuti akanga asiri Mozisi. Maona, akaedzwa. Chii chaakaita? Akatendeuka iye akati, kana uri mwanakomana waMwari, zvino vanondiudza kuti unoita zvishamiso, uye vanondiudza kuti Mesiya achaita zvakadaro. Zvino kana zviri izvo, une nzara, hauna kudya, shandura zvingwa izvi zvive matombo aya kuti ave chingwa ugodya. Akati, zvakanyorwa, munhu haangararame nechingwa choga. Chitendwa chako nezvimwe zvakadaro. Asi nei? Shoko rose, chikamu cheshoko, shoko rose rinobva mumuromo waMwari ndiro iro munhu raanorarama naro. Maona, gwayana rakaedzwa kuona kana paine pamwe paakawa. VaFarise, oh Rabbi, iwe muprofita muduku, tinofunga kuti unoshamisa. Wakanaka, sei uchiti tidakanaka? Pane mumwe chete akanaka, uye ndiMwari. Munozvitenda here izvozvo? Oh hongu Mwari, saka ndini iye zvino. Wati, pane mumwe chete akanaka, sei muchindidana kuti ndakanaka, asi musinganditende kuti ndiri Mwari? Saka sei muchindidana kuti ndakanaka? Chii chinokuita kuti mudaro? Chii chakufemera kutaura kudaro? Apo munoziva kuti panongori nemumwe chete akanaka, uye ndiMwari. Tinoziva kuti hamuremekedzi chiremerera chemunhu kana shoko rechinzvimbo chake. Tinozviziva edza. Aiziva munyengeri uyu. Maona, akaedzwa kuti aonekwe aive amire. Munoona, akaedzwa nenzira dzose. Akaedzwa sokuedzwa patinoitwa. Asi pakanga pasina kuregedzera kwaari zvachose, kwete changamiro. Uyo akanga ari mwanakomana waMwari. Uye gwayana rakaedzwa. Zvino ndokuchengetwa kwemazuva gumi nemana. Aive masabata maviri kana mazera maviri. Rimwe raive remaJudha iro ravakapira gwayana mumufananidzo. Rimwe remaHedheni vane gwayana remazviro kwazvo. Uye vose vakakwaniswa nokutenda gwayana iri rakanga riri kuuya. Asi akaedzwa gumi neina kana kuti akaongororwa mazuva gumi nemana. Akanga ari shoko. Zvino unogona kuongorora testamendi yakare woti inopomera itsva. Uri kukanganisa testamendi yakare inongopupurira itsva. Mumwe murume akanga ari kuzondipikisa nguva shoma yapfuura akati, ko dambudziko rake nderei? Ndokuti handiti anodzidzisa kubva mutestamendi yakare. Muparidzi wechikristu pafungei ipapo? Akati testamendi yakare yakafa uye yakapera. Kwete, anongori mudzidzisi wechikoro. Zvinongoratidza zvakanyorwa pamadziro. Maona, ndizvo chaizvo. Zvino munoona mazuva gumi nemana rakaedzwa aiva Kristu. Zvinocherechedzai. Zvino akazourayiwa munguva dzemadekwana parinofanira kuurayiwa gwayana. Kristu akafa panguva dzemadekwana masikati. Uyezve cherechedzai, zvino iyewo zvakare ropa rakanga riri kuzoiswa pamagwatidziro emukova. Munoona apo ropa ndiro upenyu hwemhuka. Muchadya nyama yacho, asi ropa racho rinova iro upenyu. Ridururirei. Maona, raifanira kuzo ropa raifanira kuiswa pachidivo chekumusoro kwemagwatidziro eimba umo chibayiro chakanga chagamuchirwa. Girori, upenyu chii? Zita kuti vakaisa zita remunhu. Enda kumukova, zvino ugotarisa uone kuti izita ripi riri pamukova. Usati waridza bhero. Maona, ropa rakaiswa pachivivo chepamusoro chemukova semufananidzo wechibayiro chakanga chiri mukati. Zvino tave kuzowana nzvimbo yekunamatira neimomo macho zvichiuya nemuropa iroro. Cherechedzai, ropa rakanga riri pamukova raitaura zita rezvakanga zviri zvaiva mukati vaive imomo. Nzvimbo yedu yekunamatira gwayana ishoko. Tinozviziva izvozvo. Zvino ndima 4, cherechedzai, musasiya chingwa, musasiya chii zvacho chechibayiro kana kutora chimwe chemune rimwe zera muchiisa mune rimwe. Kuedza kudzokera uye ugoti, zvakanaka, zvino tiri maLutheran, tinoda kuya kumusoro kuno uku. Unofanira kufa kuzera remaLutheran kuti ugobarwa muzera raWesley. Unofanira kufa muzera raWesley kuti ugobarwa muzera rePentecost. Uye unofanira kufa muzera rePentecost kuti pasave nechimwe charo chinosara. Zvipise nemoto nokuti zvichatsva segunde umo munobuda gorosi. Gunde sangano rinofanira kupiswa. Saka usaunze sangano rako mumharidzo itsva. Iri ndiro shoko zvino. Ndizvo zvakaita sangano. Gunde yakaritakura, ndizvo chaizvo, asi rakauya imo muno umu. Zvino gunde ndokufa, raingova mutakuri sangano. Asi shoko rinoramba richienda mberi. Hongu, shoko rinoramba richienda mberi. Zvino torai ndima 5 ne 6. Cherechedzai. Kwete, zvino ngatitorei ndima 5 ne 6. Haufaniri kubayira Paseka mukati merimwe ramasuo ako aunopiwa naJehovha Mwari wako. Zvinorangarirai, kwete mune rimwe zvaro remasuo aya. Ishe vanokutenderai kuva nemasangano aya. Muri kuona masuo aya. Asi panzvimbo ichatsaurwa naJehovha Mwari wako kuti agarise zita rakepo, ndiro suo roga, nzvimbo yoga. Kwete mune mamwe masuo aya, asi Mwari vane suo. Unoti mangwanani ose ndinopinda musuo reMethodist, ndiyo kereke. Mangwanani ose ndinopinda musuo reKatorike. Zvakanaka, Ishe vakarega vanhu vavo vachipinda nokubuda nemumasuo aya. Mwari vane vanhu mukereke yeKatorike, kereke yeMethodist, kereke yePresbyterian, ose zvavo maPentecost. Ichokwadi. Asi regai, haushumire Mwari uri musuo iroro. Maona, asi Ishe vane rimwe suo. Girori, vane suo. Asi panzvimbo ichatsaurwa naJehovha Mwari wako kuti agarise zita rakepo, ndipo pauno fanira kubaira paseka. Madekwana, inguwa izo Ribeka, akawana Isaka. Inguwa izo Eliezeri, akamudana kuti ave mwenga. Nguwa zema dekwana, kuchava ni chieza. Senguwa zama dekwana. Nzira ye muku bwinya, chiro kwazo uchaiwana. Munzira, ye mvura, mune chieza nasi. Wakavigwa muzita la Jesu, rakakosha. Pakuru nevadiki, tende uka izi zvenyu zvose. Muyamuchene, uchapinda zvema zviro kwazvo. Zviedza, zvama dekwana, zvauya. Icho kwadi, kuti, Mwari na Kristu, ndiye mumwe. Ndiyo aiva mavambo acho. Zino, chapinda muchiedza chemwenga. Murikuona zvandiri kureva. Zviri nani ndichivhara pano, ndotanga zvakare madekwana, nokuti handisi kuda kuti musiye izvi. Muri kuona, kwete kwete, yave nguva yekudya kwamasikati. Zvakanaka, zvakanaka, ndine zvinyorwa zvakawanda zvakanyorwa pano. Oh, ini zvangu. Ko, manheru anhasi, hazvingave zviri nani? Saka, kana imi, muri kuda kumboedza kupfuurira mberi zvishoma, zvakanaka, ngatienderere mberi zvishoma zvino, tichaita zvokukasika. Pakadini apa? Zino, kupinda nepapi, amusi kuzopinda, nepasuo rose iro Jehovah Mwari akakupai. Asi, nepasuo iro, Jehovah vachaisa zita ravo mariri. Kwete kuenda muimbaye, Yesuo, rinova mukova. Ndizo here, Mwari vachaisa zita ravo, pa mukova. Uye hamuchazo. Ndiro suo, rinopinda muimba yekushumira, munzvimbo tsvene. Haupinde imomo nechibayiro chako kune rimwe remasuo aya, asi musuo iro Ishe Mwari vanosarudza kuisa zita ravo mariri. Maona, zvino akazviita here? Riripi suo racho? Muna mutsvene Johani 10, Jesu akati, ndini suo mukova. Ndini mukova kuimba yaMwari. Ndini mukova kudanga remakwai. Kwete danga rembudzi. Danga remakwai. Maona. Ndini mukova kudanga remakwai. Munhu anokwanisa kupinda nepamukova uyu. Obva achengeteka. Uye zvino tinogona kugara nguva yakareba tiri pane izvozvo. Asi kuchengetedza nguva, iye ndiye mukova kudanga remakwai. Zvino tiri kuda kucherechedza pano, imvuri nemifananidzo, tiri kunyatsooneka pano, asi ini, kana ndikatora peji iyo, ndichakubatai kwechinguva. Zvakanaka, cherechedzai, izvi zvinounza kuonekwa kwakanaka, Jesu Kristu, nokuti testamenti yakare, yose mufananidzo wake, yose mitambo, kunamata kwese, nezvose. Uye, ndine zvandanyora zasi pano, pasi pemitsara iyi yemagwaro, tisanangure. Ipapo ndipo, pazvinozotora nguva yakareba. Kutsanangura kuti mitambo yose, kunyange chipiriso cheufu, chaiva mufananidzo waKristu. Regai tingotora ichocho. Pane imwe nguva, paiva nechikoro chainzi chikoro chevashumiri, kana kuti chikoro chevaprofita. Vairayiridza nokudzidzisa vaprofita. Zvino, paivapo nemumwe muprofita wechokwadi, akadanwa naMwari. Pane imwe nguva, akavashanyira ikoko. Saka vaida kuratidza muprofita uyu mutana ruremekedzo. Saka mumwe wavo akabuda kunze. Zvino ndokunotora chitsama chezvaaifunga kuti dzaive nyemba, asi aive mapudzi ane muchetura. Zvino akanga ari kuzopa vose chokudya ichi. Oh, itsvandangani dzizere dzekuseminari dzatakava nadzo. Maona, ndizvozvo. Pane zvimwe zvinhu zvavari kubika. Maona, vari tsvanda dzizere dzeMethodist, tsvanda dzizere dzemaBaptist, tsvanda dzizere dzemaPentecost. Asi munoona, ivo manhungirwa mhando inokwanisa kupururwa kubva pamuti. Munoona, kwete muzambiringa chaiwo, kusibereka maremani, magrapefruit, nezvimwe zvakadaro, kwete maranjisi, asi achipupura kuva emhando yemuchero semaranjisi. Cherechedzai zvakare, zvino, mune izvi, mune izvi, zvino Eria paakasvika, ndokudzitarisa, uye ndokuona kuti, dzaive nyemba, dzine muchetura, dzaizouraya mumwe nomumwe wavo, vakati, nhai vedu, tine rufu mupoto. Iye ndokuti ndiunzirei chanza chizere cheupfu. Zvino akakandira upfu mukati imomo akati, iye zvino zvanaka, chidyai zvamunoda. Wakashandura rufu kuva upenyu. zvino chipiriso cheupfu chakapiwa kuna Kristu ndiye aiva chipiriso cheupfu uye chipiriso cheupfu chinofanira kukuyiwa nengemhando yehuyo yaiita kuti tsanga yose duku yeupfu inge yakafanana zvichiratidza kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi ndiye chinhu chimwe chete chokuisa musangano rako uye rigorarama shoko Kristu ndiye shoko mifananidzo yese yezvinhu zvose tabhanakeri chingwa chakayereswa zvinhu zvose chingwa chisina mbiriso chakamedurwa chaive pasi pendiro waive mutumbi wake wakatyoka izvo zvisingagone kutsanangurwa nemajudha nazvino kuti vanozviitirei maona uye zvimwe zvinhu zvose izvi zvaimufananidzira zvino zvadaro iye achioneka tinoona zvino masangano ose nezvitendwa zvasara kumashure nokuti ndiye shoko ramwari rakachena risingashanduke rinova chingwa chisina mbiriso mutsvene Johani 1 ndizvo chaizvo ndiye chingwa chisina mbiriso saka zvino ukawedzera ichi kana kuwedzera icho imbiriso yawedzerwa kune izvo zvakatopiwa kare pakutanga kuvazvenyu tarirai pano chii chiri kuuraya rudzi nhasi vanotora vosanganisa zvinhu zvino paunozvisanganisa unochiuraya oh chinoratidzika chakawedzera parunako ichokwadi chibage chemasanganiswa maconflects nezvimwe zvose zvokudya zvinogadzirwa nechibage chibage chemasanganiswa gunde guru rakakura rakareba zvakanaka nemazivana makuru kwazvo anoratidzika kuve akanaka zvakapetwa kaviri semamwe asi rufu sainzi yakatozviona izvozvo maona usazvisanganise zvinokuuraya zvino pano regai ndikuratidzei rimwe zuva ndakanga ndiri kudiridza mamwe maruva muruvanze rwangu zvino mudzimai aiva nemamwe maruva emasanganiswa akanga ari mune kamwe kapoto kaduku pano kana kuti mune kamwe kandiro padivi remba tinofanira kudiridza zvinhu izvi katatu pasvondo kana kuti anofa zvino hechinoi chirimwa chipakutanga chakamira kunze muruvanze hakusati kwambonaya kuno kwemwedzi mitanhatu kwakangooma kana kukanaya mumaminitsi gumi unogona kufuridza guruva asi kamuchinda kaya kaduku kari kunze uko kakangopfuurira parunako nokubwinya pane zviri kemasanganiswa nokudiridzwa kwese kuya rishayise mvura rinofa asi iri rakawanepi mvura yaro uye chimwe chinhu unofanira kuenda nguva dzose uchiafirita mazuva ose kana maviri kuti asaite inda akasanzwaro rinodyiwa neinda rakanyorova uye rakapfava kwazvo asi hapana inda inoenda pane iro repakutanga kwete kwete inonanaira ichiuya kwariri yonanaira ichienda ndere pamavambo muri kuona zvakaitwa nokusanganisa zvirimwa ndizvo zvimwe chete mukereke vari kuedza kusanganisa sangano neshoko kugadzira kuedza kuita kuti shoko ritaure zvinotaurwa nesangano zvino paunodaro unokufanira kuvafirita nekuvanyengetedza sevana nekuvapa nyeredzi dzendarama kuti vauye kusunday school nezvimwe zvose ndizvo chaizvo kana mukristu wechokwadi akabarwa patsva akabarwa neshoko ramwari akakwasharara ndiye iwe inda nezvinhu zvemunyika hazvimunetsi iye ichapungu anobhururuka achizvipfuura munoona anobhururukira muchadenga maona ichokwadi hapana cherechedzai zvino tinofanira kunzwisisa kuti pano sangano chitendwa nechose chinowedzerwa kuchingwa chine mbiriso hachikwanisi kusangana nechingwa chisina mbiriso uye bhaibheri rinozvifananidza pano musakaramende rokupinda pakunamata kuti hapana mbiriso yaunofanira kuenda nayo uye mwari vanokugamuchira unoti ndiri mumethodist pakare ipapo unofa ndiri mapentecost unofa ndiri wakristu ndizvo chaizvo unofanira kumira pane chimwe chinhu ndizvo chaizvo wakamira pane chimwe chinhu Churchill akamboti akasimudza minwe miviri ndokuti tawana kukunda uye England yakamira nazvo vakatenda Churchill mungazvitende kana kurega mangwanani ano wakamira nechimwe chinhu pane chinhu chimwe chaunogona kurarama pamwe nokumira nacho uye ndikristu shoko chokwadi cherechedzai hapana chimwe chinhu mubhaibheri chinofananidzira masangano kunze kwebhabhironi uye bhabhironi rakavakwa nanimirodhi uye Nimrodi aiva mupengo wemunhu uye aiva neboka remadzimai imomo vaifanira kunge vari vana vahosi vake avo vaiva vaprofitakadzi vanotofunga kuti Bharami wakare akabva nekudivi iroro vaiva nemidzi nezvimwe zvakadaro vainamata munoziva vakaonda venyu imi vadzidzi vari kuverenga Two Babylons yahislop nezvimwe zvakadaro nenhoroondo yekereke uye nemaitiro a avaiita uye vaiva nemadzimai vaiita izvi uye madzimai mwarikadzi nezvimwe zvose uye chaiva chinamato chekumanikidza munhu wese guta rose rakapoteredza Bhabhironi vaimanikidzwa kuuya kubhabhironi kuzonamata pasi panimurodhi parusvingo maona ndizvo chaizvo vaitomanikidzwa kuzviita kutaura nezvazvo ndipo pakauya nyonganyonga ndizvo chaizvo zviri kereke nhasi kana ukasaenda kusunday school kana ukasaita zvakati uye nokukupa basa kuti uite zvakati nokuita zvakati nokuita zvokuti haumo nyaya yacho kunze uko kutuson vari kuteerera mangwanani ano ndakambonetseka ndinogara ndichigombedzera vanhu enda kuchechi hazvina basa kwaunoenda zvino ndakaona vanhu vachiita sokukakatira shure vachienda neuku zvino ndakafunga chii chanetsa ndakaenda kune vamwe vavo zuva rokutanga uri ikoko vanouya kwauri choina chechi yedu kana ukasazviita haugamuchirwi maona maona chinhu chokumanikidza zvinomanikidzirwa pauri munoona zvino ndiyo Bhabhironi asi muna Kristu unopinda nokusanangurwa kwete nokumanikidzwa mwoyo wako ndiwo unokudhonzera mukati mwari havana kuisa zita ravo mubhabhironi nepedyo zvino havakwanisi kuisa zita ravo mubhabhironi makereke ivo ndivo vanoisa zita ravo imomo asi ivo havana zvachose kwete munoti saka zvino hama Branham mirai mirai ingogarai makateerama kwechinguvana handikumbira kuti ndigare kwechinguvana hamusi kuona here iye zvinocherechedzai ndivo vakaisa zita ravo imomo asi ivo havana zvino vakati nzvimbo yandiri kuzosangana nemi pamwe nokugamuchira chibayiro chenyu ndipo pandakasarudza kuisa zita rangu munouya nepasuo iri mukova uyu apo pandakasarudza kuisa zita rangu ndipo pamunouya zvakanaka vanoisa ino ichurch of christ kana paini chakacheyama pakureva uku vakasiya shoko rimwe chete anti zvose zvaakadzidzisa havawirirane nazvo vafarise vechimanje-manje asi tinofanira kuwana pavakaisa zita ravo nokuti imomo ndimo mune suo ravo roga ravakapa amen girori tarirai ko vakaisepi zita ravo mumwanakomana wavo munoti zvinomira zvishoma hama Branham uyo akanga ari mwanakomana kwete baba mwanakomana anotora zita rababa vake muzvinhu zvose ndakauya panyika pano nezita rokuti Branham nokuti zita rababa vangu rakanga riri Branham jesu akati ndakauya muzita rababa vangu uye hamuna kundigamuchira muungada gwaro rine izvozvo mutsvene Johani 5:43 maona ndakauya muzita rababa vangu uye hamuna kundigamuchira zvino baba vakaisa zita ravo pachavo rinova jesu mumwanakomana uye ndiye nzira ndiye mukova ndiye imba ndiye apo mwari vakasarudza kuisa zita ravo mwari havana kumboisa zita ravo mandiri havana kumboriisa mukereke havana kumboriisa mumethodist baptist katorike asi vakariisa muna kristu muzodziwa Emanueri zvinozita riri mushoko nokuti iye ishoko amen ko iye chii zvino shoko rakadudzirwa ndiro kuratidzwa kwezita ramwari ndosaka nyama neropa hazvina kuzvizarura kwauri asi baba vangu vari kudenga vazvizarura kwauri kuti ndini ani uye pamusoro peibwe iri ndichavakira nzvimbo yangu yekunamatira uye masuo ehadhesi haakwanise kuiunzira pasi amen kereke yamwari inorarama mirai munheve yakasimba pana jesu kristu oga munogona kuimba tsvimbo asi kana musiri pana kristu shoko uri jecha riri kuzunguzika risina kusimba asi padombo iri kristu shoko rangu vakavaka mharidzo yerutheran Zvino ivo ndokuita sangano. Yakanga iri kukura chigaro chetsoka. Zvino vakaikudza muchikamu chegumbo maMethodist nezvakadaro. Ndipo pavakavakira kereke yavo pashoko ravo. Zvino haasi wese gumbo kana wese chidya. Iye mutumbi uye zvino ndicho chikamu chedombo repamusoro rakatesha. Makacherechedza here mupiramidhi? Apo handiparidze chinamato chepiramidhi zvino. Asi Bhaibheri rokutanga rakambonyorwa rakanyorwa muchadenga. Iyo zo makazvicherechedza here? Rinotanga nemhandara chiratidzo chokutanga muzodiac. Chiratidzo chokupedzesera Iliyo shumba. Akauya kutanga nemhandara achazouya panguva inotevera seshumba yerudzi rwaJudha. Nguva iyi yoda kusvika. Zera rekenza, hove dzakachinjikana nemamwe ose mazera daitanga tiine nguva yokupinda nemazviri iyo yatiinayo kutabhanakeri. Uye piri piramidhi riri nheyo dziya kuenda kumusoro mukamuri yamambo. Uye paunenge woda kusvika pamadziro echinomwe pane kamwe kapuranga ipapo pokuzivisa. Apo mutumwa anobuda kunze ouya kuzokuunza kuna mambo. Mutumwa Johane Mubhabhatidzi uyo akazivisa kuna mambo. Asi ibwe repamusoro rakarambwa uye havazive dombo rekushorwa kana chero zvaringava. Havazive kuti riri kupi nokuti idombo rakarambwa. Asi ndiro dombo rinotesha zvinhu zvose, rinoiita piramidhi kubudikidza nemumazera akakwana manomwe ekereke. Wedzera nyasha, wedzera chakati, wedzera chakati. Pane kuwedzera kunomwe kwekupedzesera ndiKristu. Wedzera chakati kurudo rwako, wedzera nyasha kunyasha dzako, wedzera chimwe chinhu zvakare nechimwe chinhu zvakare kusvikira zvasvika kuna Kristu. Ndiye dombo repamusoro uye ndini mukova. Zvino mwanakomana nguva dzose anouya ari muzita rababa vake. Mwanakomana wese anouya ari muzita rababa vake. Uye Jesu akati, ndakauya muzita rababa vangu. Zvino nderipi zita rababa? Nderipi zita remwanakomana? Zvino iye akati, nenguva isipi nyika haichazondioni zvachose, asi imi muchandiona. Hongu akauya muchimiro chemweya mutsvene. Zita racho ndiJesu. Icho chikonzero vainamata. Oh, Jesu, maona, maona, Baba, mwanakomana nemweya mutsvene, nditenzi Jesu Kristu. Ndizvo zvoga ndakauya muzita rababa vangu uye hamuna kundigamuchira. Zvino rangarirai, akawedzerawo zvepano uye ndokutiyambira mumwe achauya, sangano, chitendwa, achauya muzita ravo uye muchavagamuchira. Hamuzondigamuchire shoko rakasimbiswa nokuratidzwa pamberi penyu sezvaakanga ari kareko, ndizvozvo ari nhasi. Musaziposa izvozvo vanhu vari kwese munyika ino. Mumwe achauya, kereke. Zvino muchatenda izvozvo nokuti munogona kuita pamadiro. Handizvisimbise. Haana kumbobvira pane nguva ipi zvayo zvachose. Vakasimbisa chimwe chinhu mukereke ipi zvayo kunze kwemharidzo yakapiwa. Luther kururamiswa, Wesley kucheneswa, Pentecost kudzereredzwa kwezvipo. Mushure zvino pavanongogadzira sangano kubva mairi, ipapo yakafa. Nzverai magwaro. Asi vakati, ndichasarudza nzvimbo yekuisa zita rangu. Zvino zita racho raiva Jesu, uye Jesu ishoko kutsvene Johane 1. Ndizvo here? Ndiyo nzvimbo yekunamatira muna Kristu shoko. Ndakauya muzita rababa vangu. Muprofita akati zita rake richanzi Imanueri, ndiMateo 1:23, kana muchida kuzvinyora pasi. Jesu Jehovha Muponesi. Zvino ndima 5 inoratidza kuti ndiye mukova. Pari zvino nezvimwe zviratidzo zvakawanda zvisingaoneki musuwa uyu nezita nenzvimbo zvinogona kuratidzwa kuti pane nzvimbo imwe chete iyo Mwari vanosangana nemunhu kuti anamate, uye ndipo apo anenge ari muna Kristu. Zvino mubvunzo ndewekuti ko tinopinda sei maari? Zvino izvi zvinogona kutswinya zvishoma. Asi munoziva sekutora mushonga, kana ukasakurwarisa hapana chakanaka chaunokuitira. Maona, zvino maLutheran vaida kupinda neimwe nzira nekujoina kereke yeLutheran. MaMethodist vaida kupinda nokudanidzira. MaPentecost vaida kupinda nokutaura nendimi. Izvozvo nazvino handizvo. Maona, kwete, izvo zvipo nezvakadaro. Asi vakurindi vekutanga 12 inoti, nemweya mumwe chete, mweya womwari unova mupi weupenyu kushoko, mbeu, kusimbisa mbeu yemwaka iwoyo. Maona, hepano imbeu yezera remethodist irere apo, zvakatora mweya mutsvene kuti mbeu iyi iuye kuupenyu uye yakachena, kuchenesa kereke nekucheneswa. Luther haana kuparidza zvakadaro nokuti akanga asingazvizive. Mapentekosti akanga achida kutaura nendimi kuti zvipo zvidzoreredzwe. Mumwe nomumwe anotaura, izvi ndizvo, izvi ndizvo. Maona, asi nemweya mumwe chete tose takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete, uye mutumbi uyu imhuri, mhuri yaMwari, uye ndiyo imba yaMwari. Zvino imba yaMwari ndiro zita raJesu Kristu, zita raJehovha, inhare yakasimba. Vakarurama vanomhanyira mairi uye vanochengeteka. Zvino ko uchauya imomo sei nedunhurirwa? Ko cheki yako ichagamuchirwa sei uchiti yakabhadharwa sokurayira kwemufundisi, chiremba, mushumiri? Maona, maona, unogona kunge uri mufundisi, chiremba, mushumiri, asi zita raJehovha ndiJesu Kristu. Maona, ndakasarudza kuisa zita rangu pamukova weimba yangu yokunamatira, nokuti mhuri yangu ichange yakaungana imomo pasi peropa, sezvazvaiva muIjipita. Chose chaiva kunze chakafa, uye mukati imomo hamuna chingwa chine mbiriso, hapana masanganiswa esangano mairi pose zvapo. Imba yangu, vana vangu, vakabarwa kubva muzvizenga zvangu. Amen. Kubwinya ngakuve kuna Mwari. Zvizenga zvangu zviri mavari. Zvangu ndakaisa shoko rangu mavari. Ndichazvinyora pahwendefa dzemwoyo wavo. Ndiyo mhuri yangu, mhuri yemutumbi waJesu Kristu, mhuri. Uye mukova uyu hauchapinda nemauri, kwete Methodist, Baptist kana Pentecost, asi mumukova mandakaisa zita rangu. Hausi Methodist, zita raMwari harisi Methodist, zita raMwari harisi Pentecost, zita raMwari harisi Baptist, zita raMwari harisi Katorike. Garai kunze kwemikova iyi zvino. Maona, maona, maona. Asi panzvimbo yandakasarudza kuisa zita rangu, zvino hapana imwe nzvimbo mubhaibheri yakapiwa apo Mwari vakamboisa zita ravo. Ndemuna Jesu Kristu bedzi, nokuti ndiye mwanakomana waMwari akatora zita raMwari, uye zita raMwari revanhu, uye hakuna rimwe zita rakapiwa pasi pedenga raunofanira kuponeswa naro. Handina basa Methodist, Baptist, Presbyterian, makatekizimu kana chero chaungada kuita kubudikidza bedzi nezita raJesu Kristu. Apo ivi rose richagwadama nerurimi rwese uchapupura kwariri, iye ari Ishe. Ndiyo mawira aunoita mukati. Zvino kana wakangobhabhatidzwa mumvura chaizvo chaizvo, uye zvouramba shoko zvadaro, uriwo upombwe. Kuberekwa kwako kwakanga kusiri kwenzira kwayo. Unoti unomutenda zvakadaro asi uchimuramba. Ko ndingaramba sei mhuri yangu apo? Ko ndingaramba sei Charles Branham kuti havasi baba vangu? Kuongororwa kweropa pamukova kunozviratidza. Maitiro angu uye nokusimbisa kweshoko raMwari muupenyu hwangu kunoratidza kuti ndiri mwana waMwari here kana kuti kwete. Zvino heyo iyo nzvimbo yoga yaMwari, muri kuiona nzvimbo yoga yaMwari yavanogamuchira chibayiro chako. Handina basa kuti wakaperera zvakadini, iri muna Kristu. Uye rangarirai munoti zvakanaka, ndinotenda kuti ndakapindamo zvakare. Rangarirai, Bhaibheri rinoti, munoti zvakanaka, Bhaibheri rakati ani naani anotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akaponeswa achaponeswa. Rinotaura kudaro. Asi rangarirai, zvakanyorwawo zvakare, zvakanyorwawo zvakare, hakuna munhu anodana Jesu kuti Kristu kunze bedzi nemweya mutsvene. Maona, unogona kuti aripo, asi hahasi kusvikira mweya mutsvene pachake unopa upenyu kushoko, wazviratidza nokusimbisa kuti uri mwanakomana waMwari. Ndiro gwaro. Nzvimbo yandakasarudza kuisa zita rangu hamufanire kunamatira pane ripi zvaro suo, asi pasuo randinoisa zita rangu mariri. Zvadaro ndinozokugamuchirai muri mhuri yangu. Zvino Muri ya Mwari inoteerera mirayiro ya baba we muri uye ndiye muchinda werugare Mwari sama simba baba vokusinga peri uye zoushe nokutonga kwake hazvina magumo hurumende ichange iri pamafudzi ake uye iye ari mutongi mambo Emmanuel wokutanga nokuguma muchinda werugare Mwari wamasimba baba vokusinga peri mumwe nemumwe wevana vake vanoteerera shoko rose sokurayira kwaro nokuti vari chikamu chake tinorarama mumba medu semararamiro anoita vekwabranham unogara mumba mako vekwajones sokurarama kunoita vekwajones uye muimba yamwari tinorarama neshoko ramwari uye nerose nobva mumuromo wamwari uye mumwe wose wekubiridzira hatimuteereri maona muchadya chingwa chisina mbiriso muzira rose rekereke sokungoripa kwandiri kuita kwamuri asi musaedze kudzokera nokuisa izvo mune izvi nokuti zvasvika mugunde muchatora mapfupa nezvinhu zvasara zvechibayiro zvino mozvipisa yaenda zira rekereke rafa raenda tave mune rimwe zino ameni nzvimbo yandakasarudza kuisa zita rangu mairi ini zvangu vakorinte vokutanga 12 cherechedzai vaefeso 4:30 regai kuchemedza mweya mutsvene wamwari wamakaiswa chisimbiso maari kusvika parumutsiriro runotevera kusvika pazuva rokudzikinurwa kwenyu regai kuchemedza mweya mutsvene wamwari wamakaiswa chisimbiso maari kusvika pazuva rokudzikinurwa kwenyu zvino cherechedzai ngatizvisei pachidzidzo chedu chemagwaro zvino zviri nani tichienda ndinofunga kuti ndiri kunetsa vanhu maona tarirai kuno vanhu vari kusimuka vachienda kumba muri kuona saka vane vane svosvuro yemasikati iri kubikwa nemumwe munhu wavari kuda kusangana naye vanga vasiri kutarisira kuuya zasi kuno kuzoteerera zuva rose maona asi tarirai munoziva pen ndinofanira kushanda pauri ropafadzwa ndatenda hama Ben ndinokudai hama Ben dai maiziva mukomana uyu zvaakatitambudzikira muhondo iya akapfurwa kuita zvimedu zvimedu nokuputitswa nezvimwe zvose akava neupenyu hwaiva nezvese asi Mwari vakamuropafadza akaramba akatendeka mudzimai wake akamusiya akamutiza ndokuroorwa zvakare ndokutora vana vake ini zvangu handikwanisi kuzvifunga asi zvisinei Mwari vakuropafadze Ben ari paari zvino azere nezvimedu zvesimbi zvakatsimbirira patsinga dzake dzemanzwiro nezvimwe zvose izvo unofanira kuziva zviri seri kwezvinhu muri kuona Mwari varopafadze mukomana uyu hongu wamakaisirwa chisimbiso maari kusvika pazuva rokudzikinurwa kwenyu cherechedzai zvino izvi zvinogona kutswinya zvishoma asi cherechedzai musanditsamwire ingorangarirai paya Israeri payakangotarisa pamukova uya waiva neropa riya pamukova zita ropa upenyu uye nokupinda vari pasi peropa iroro havana kumbobuda zvakare kusvikira vabuda muIjipita regai kuchemedza mweya mutsvene wamwari wokuti munopinda uye murega kubuda zvakare kusvikira zuva ramuchadzikinurwa maona munoziva bhaibheri rinogara nguva dzose riri remazviro kwazvo vanoisa mashoko imomo unofanira kuriisa apo parinoenda kuriita kugadzira mufananidzo wese werudzikinuro maona maona regai kuchemedza mweya mutsvene wamwari wamakaisirwa chisimbiso maari kusvika pakudzikinurwa kwenyu kusvikira madzikinurwa wakasimbiswa imomo uri pasi peropa haubudemo zvachose uye zvino uri chii mwanakomana wamwari ari mumhuri yamwari akasimbisirwa mukati nemweya mutsvene dhiabhorosi haakwanise kukubata kunyange aitoda nokuti wakafa chikamu chemurume wako wakare chakafa uye wakavigwa uye upenyu hwako hwakavanzwa muna mwari nemuna kristu uye wakasimbiswa nemweya mutsvene maona ko achakuwana sei ko iwe uchabuda sei kunze urimo imomo glori zvino ndave kusiya izvozvo zvoga zvakangokwana kuitira kuti muzive zvandiri kutaura nezvazvo zvino chisikwa chitsva kwete kusangano asi kushoko uri chisikwa cheshoko nokuti dombo renheyo rakaiswa mauri nyika isati yavambwa makatemerwa kuva vanakomana nevanasikana vamwari. Uye pane izvozvi, pakauya ibwe pamusoro perimwe ibwe, muzera roga roga, kusimbisa shoko, iro riri kuuya, chaizvo saJesu zvaakaita muzera rake. Zviri izvo, dombo rakateshwa, riri pamusoro pezvose, maari maiva nemazera ose. Muna Jesu maiva naMoses, muna Jesu maiva naDavhidha, muna Jesu maiva navaprofita. Ndizvozvo here? Tarirai kuna Josefa, akatengeswa nemasirivheri, angada kusvika makumi matatu, ndokukandirwa imomo. Zvichiita sokunzi afa, ndokubudiswa kunze, ndokuenda zvino, ndokuuya kuruoko rwerudyi rwaFaro. Onai, chaizvoizvo, Jesu aka, Josefa aiva muna Jesu. Zvino paakauya, aiva uzaro hwemadzimambo, vaprofita. Hareruya, umwari mutumbi wakanga wakazorora mari, akauya kuzodzikinura. Kubva imomo mwenga, umhizha, umhizha, unotaura kuna Satani kuti, paanoti mazuva ezvishamiso akapfuura, hakuna zvinhu zvakadaro sezvinhu izvi zvauri kutaura pamusoro pazvo. Enda shure kwangu Satani. Aona, unoona, umhizha wakamira uye uchichengetedza. Pane imwe nguva, dombo repamusoro rakatesva richadzoka musoro wazvo zvose wogamuchira mwenga kwaari pachake, sezvo mudzimai akatorwa kubva pamurume, chikamu chemurume. Wese, zvizenga zvemurume zviri mumudzimai, izvo zvinoumba mudzimai, uye ndizvo zviri shoko ramwari mukereke, izvo zvinoita kuti kereke ive mwenga, kwete sangano neradhiabhori. Ose zvavo, handisi kudana vanhu vari imomo zvakadaro, vanhu vanonzwisa urombo, vakanyengerwa, sekutaura kwakaita Jesu, bofu richitungamira rimwe bofu, uye haana kukwanisa kuvadanira kunze. Zvino ivo vakati, handiti, wakaberekwa neupombwe, ndiani akuudza kuti uuye kuno? Chikoro chipi? Iseminari ipi yakakucherechedza? Ndokuti, tina Mozisi, tiri, iye ndokuti, dai maiziva Mozisi, mungadai makandiziva. Nokuti Mozisi akamunyora mumabhuku ake mana, Jehovha Mwari wenyu achasimudza mupi weshoko muprofita akafanana neni. Uye uyo asinganzwi muprofita uyu achagurwa kubva pakati pevanhu vake. Ndizvo zvoga zvazviri. Uye iye chii shoko? Uye chii? Musasiya imwe yembiriso yakasara mu. Musaisa mbiriso mukati maro. Musawedzera chero chitendwa, chero sangano. Nokuti rinosvibiswa pakarepo, chibayiro chako chapera. Ngatikurumidze zvino nekukasika kuitira kuti mugoenda kunodya. Cherechedzai zvino. Zvadaro, uri mwanakomana waMwari muimba yaMwari, uri chikamu cheupfumi hwaMwari. Varoma 8:1. Zvino hapachisina kupomerwa kune avo vari muna Kristu Jesu, nokuti vakafa kunyika vari vapenyu maari, uye vachirarama muzuva rino vachiita shoko iro Mwari raakavashandisa, kana kuti raakavatemera, achiisa mazita avo mubhuku rino remwenga. Uye kana mvura dzauya pambeu iyi iri mumwoyo, dzoisimudza kuva mwenga waKristu. O zvangu ini, zvakakwana zvachose, muzera roga roga zvanga zvakadaro. MaLutheran pasi pekururamiswa tsoka akaisimudza saizvozvo. Wesley pasi pekucheneswa. MaPentecost pasi pemaoko, mabasa nezviito nezvakadaro. Vaifanira kuva muCalvinist, kana kuti vaifanira kuva muArminian, vaifanira kuve vanhu vemurayiro. Asi zvino tauya kumusoro, dombo repamusoro rakatesva. Nyasha, nyasha, dombo repamusoro rakatesva, rakadanidzira, dombo repamusoro richidanidzira kuti kudini? Nyasha, nyasha, kudarika kubva murufu nechitendwa kupinda mushoko benyu raMwari mupenyu. Zano roga rakapiwa naMwari rezera ravo, vanakomana vavo muzera reshoko, vakavandudzwa nemweya sekamoto kakatungidzwa kubva pane chimwe chinhu kuti rive benyu, uye vagere zvino munzvimbo dzekumatenga. Iye zvino vari vapenyu nekare, uye vari pasi pevimbiso dzose dziri mushoko. Zvino izvozvo zvinoitei? Iwe uri chikamu chechizenga chaMwari, chikamu cheshoko. Vamwe varume vari chikamu cheshoko raMwari. Mugere pamwe chete, munoratidza mutumbi wese waKristu, nokuti hapana mbiriso pakati penyu. Muri kuona zvaari kutaura nezvazvo, hama Brown. Pasina mbiriso pakati penyu, ringori shoko roga. Mugere munzvimbo dzekumatenga pamukova, pavakaisa zita ravo, Kristu Jesu. Pasina mbiriso pakati penyu, izvozvo zvinounza uzaro hwese hwaMwari mumutumbi pakati penyu. Hazvaigoneka muzera raLuther, hazvaigoneka muzera raWesley, hazvigoneke muzera rePentecost. Asi muzuva apo mwanakomana wemunhu achange achiratidzwa achizarurwa ndokudzosa zvekereke pamwe chete neumwari hwese hwamwari pakati pevanhu vake achiratidza zviratidzo zvinoonekwa zvimwe chete achizviratidza pachake sezvaakamboita pakutanga paakaratidzwa panyika ari muchimiro chemuprofita mwari girori zvakavimbiswa muna Maraki 4 zvakavimbiswa nemamwe ose magwaro uri kunamatirepi imba yamwari makagara iye zvino zvino nokukasika ngatitarisei nokukasika zvino zvino tozoona nezve mumaminiti 10 tinenge taenda ishe vachitendera zvino ngatitarirei pane vamwe vakamutswa muimba iyi yamwari yemuzera ravo Enoki mumaminiti 10 tichange taenda kana mukagona kutsungirira kwenguva yakadaro tarirai Enoki aive shoko ramwari rinorarama remuzera rake akanga ari muprofita muprofita ndiye chinhu chinoratidza chiedza chamwari vangani vanozviziva chinhu chinoratidza chiedza hachizviratidze icho pachezvacho chinhu chinoratidza chiedza hachisi chadzera panofanira kuva nechimwe chinhu chinorova chinhu chinoratidza chadzera chinochiita kuti pave nechadzera nokudaro muprofita mudziyo wakasanangurwa wamwari asingagone kuratidza chimwe chinhu asi ari chaimo mugwara rechadzera chacho mwari kuratidza chimiro chakristu shoko munoona hapana chimwe chinogona kuzviita uri chinoratidza chadzera ndicho chikonzero muprofita akatodya bhuku ndicho chikonzero akatodya bhuku aifanira kuratidza shoko rezera iroro mazvibata cherechedzai Enoki muratidzi wechadzera chamwari akakwana mumufananidzo paya mwari pavakanga vapedza vapedza naye vakangomushandura ndokumutora kuenda kumusoro uronga hwaakanga achiratidza hwakava simba rokufambisa nemweya uye ndokumutakura kuenda kudenga zvimwe chete mumazuva aeriya eriya kunyange kusvika kumapfupa ake apo kuratidza uku muratidzi wechadzera chamwari mumutumbi wake chichiratidza shoko ramwari vakaisa munhu akafa pariri ndokutungira kuupenyu zvakare tiri nyama nemapfupa ake kana tingori mwenga wakristu munozvitenda here zvakanaka akatifira uye isu takafa pachedu uye takavigwa muzita rake kuti tizogona hatichisiri venyika zvachose asi tiri maari zvokuti dzose mhuri mbiri iri kudenga inodainzwa nezita rajesu kristu ndiyo vaefeso 1:21 nokuti vose kudenga mhuri iri kudenga mhuri iri kudenga inodanwa kunzi kudini jesu ko mhuri iri panyika inodanwa kunzi kudini zvakanaka ndiyo imba yamwari pane ropa ndizvozvo here ndiwo mukova ndiwo musuo ndiyo nzvimbo paakaisa zita rake uye shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu ishoko riri kuratidza nokupfutisa zera rauri kurarama ndizvo zvaakanga ari ndizvo zvakanga zviri mozisi ndizvo zvakanga zviri jakobho ndizvo zvakanga zviri vamwe vose vachipfutisa shoko iroro ramwari chinhu chinoratidza chadzera icho mwari aizviratidza pachake uye ndokusvika pachimiro chakakwana chamwari jesu kristu umhizha hwamwari hwakarohwa kuitira kuti agotora vamwe vose kuti vave mwenga vanga vachiratidza chadzera mozisi akanga ari maari joshua akanga ari maari kana uri maari wakanga uri maari nyika isati yavambwa mhuri yamwari wakatambudzika pamwe chete naye wakafa pamwe chete naye wakaenda pamuchinjikwa pamwe chete naye wakamuka pamwe chete naye uye zvino uchiri pamwe chete naye ugere kunzvimbo dziri kumatenga uchiratidza shoko rezera kunyika chiedza chenyika uri chiedza chenyika asi kana chakavanzwa nedengu resangano ko vachachiona sei nokuda kwetsika dzenyu munoshayisa chiedza basa nokuedza imi masangano muri kuedza kudzivisa chiedza kubva kukereke yenyu hamupindi mukati uyewo hamuvatenderi amen ngatichimomirai ini zvangu ndine zvakawandisa pano tinogona kuenda mberi ini zvangu tine maminitsi mashanu maona kuti mukova ndiani ndepapi apo mwari pavakaisa zita ravo muna jesu ko unopinda sei muzita rake ko unopinda sei imomo nokubhabhatidzwa imomo sei nemvura nemweya ishe mumwe chete kutenda kumwe chete rubhabhatidzo rumwe chete ndirwo rubhabhatidzo rumweya mutsvene. Rubhabhatidzo rwemvura ruko kuisa mukuwadzana pamwe nevanhu kuti wakacherechedza kuti wakagamuchira Kristu ndicho chokwadi. Asi rubhabhatidzo rwomweya ndinogona kudana zita raJesu pauri uye ndigokubhabhatidza, hazviiti kuti zvive saizvozvo. Asi kana zvangoitika kuti mweya mutsvene zvemazviro kwazvo shoko rechokwadi rikapinda mauri shoko Jesu, zvadaro hama maridzo haizombova chakavanzika kwauri zvino. Unoiziva hama, yose yakajeka pamberi pako. Hareruya, Mwari ngavarumbidzwe. Ameni.
Ndinomuda. Ndinomuda. Nokuti ndiye wakatanga kundida. Akatenga rwangu rupo. Mwari vanodikanwa, ndinonamata kuti mugopodza vanhu ava Ishe, uye mugoita kuti mumwe nemumwe wavo ave neutano nemuzita raJesu Kristu. Ameni. Rudo. Kubvira nokutenda ndakaona hova iyoyo maronda enyu anoyerera achipa kubva paumhizha huya. Rudo runodzikinura rwave dingindira rangu. Ko, ungaitirei Mwari rudo? Uyo ane rudo ndewa Mwari wekudenga. Rudo rutsvene, kwete rudo rwakasviba rwakachena usina zvinosvibisa. Rudo rutsvene, rudo rwaMwari shoko. Mirau yenyu ndakaivanza mumwoyo mangu kuitira kuti ndisakutadzirei. Ini zvangu ndiDhavhidhi akanga ari kuchema. Haashamise here? Hamumude here? Zvino pane nzira, nzira yakachena tsvene, nzvimbo yoga yekusangana iyo Mwari vanosangana newe, kwete nokuda kwekuti wati Mwari zvino ndiri muMethodist akanaka, ndiri muBaptist akanaka, ndiri muPentecost akanaka, kwete nokuda kwekuti uri muna Jesu shoko. Chikamu cheshoko chiri kuratidzwa nhasi, maridzo yezuva ranhasi, kwete ya Luther, ya Wesley, ya Pentecost. Asi Jesu wenyu kuratidzwa kwakasvika mune izvi, haukwanise kudzokera kune izvozvo. Ndiko kuwedzera mbiriso kuchingwa chako chitsvene chokuti munhu achararama nerimwe nerimwe shoko rinobva mumuromo waMwari mumwaka waro. Uyai Ishe Jesu, dombo guru repamusoro. Tarirai vakarara uko, guruva remaLutheran vakafa kare kare vachifira chitendero. Tarirai maMethodisti, maPentecosti aya nevakadaro vari kuuya zvino. Mhando yechokwadi yakabuda. Imi Assemblies of God makaenda mukaita sangano apo chinhu icho chaicho Mwari chavakakubudisai kubva machiri makanyatsodzokera ikoko senguruve kumatope ayo. Imi veOneness United yakare iya JC of Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, imwe yevatema uye ndokuzvipatsanura nokuda kwerusarura ganda. Imi makazviita uye zvadaro makazobatana pachenyu ndokuidana kuti United. Zvino makava sangano ndokukakavara neve Assemblies sembwa inodzokera kumarutsi ayo. Kana marutsi akamboita kuti imbwa irware pakutanga, haangaite kuti irware here zvakare? Shandura zvaunodya kubva kusangano rako uende kushoko, uye ugorarama naKristu unonyadzisa iwe. Ndina baba vari mhiri uko. Ndina baba vari mhiri uko. Ndina baba vari mhiri uko. Kune mamwe maombe kombe. Rimwe zuva rakajeka ndichaenda kunovaona. Rimwe zuva rakajeka enda kunovaona. Rimwe zuva rakajeka ndichaenda kunovaona. Kune mamwe maombe kombe. Hakuchange here kuri kusangana kune mufaro? Hakuchange here shoko rinoenda kushoko kusangana? Kana mwenga uchinge wakwira kumusoro, shoko neshoko kusangana kune mufaro, kune mamwe maombe kombe. Zuva rakajeka iri rinogona kuva mangwana. Zuva rakajeka iri rinogona kuva mangwana. Zuva rakajeka iri rinogona kuva mangwana. Kune mamwe maombe kombe. Munoti mukureva izvozvo hama Branham?
hongu changamire. Apo, mwezare niwe zera iloro, bagwisiri, vezera ravo, vapende kosti vezera ravo, vacho vecho kwadi, kwete vemasangano. Mapende kosti, avo, baka wezera mbiriso, sangano ravo, rakafa, asi iri shoko, recho kwadi, riri kufambira mberi, munoona. Sezwa kataoru wana Jesu, nezwa iloro, mchaziva kuti, niri muna baba, uye baba vari mandiri, uye inindiri mamuri, uye nemi muri mandiri, rose ishoko. Oh, hakuchange here kuri kusangana. Apo vanakomana vake, vaungana pasuo rake. Kusangana, kune mufaro. Hakuchange here kuri kusangana, kune mufaro. Kune mamwe mahombe kombe. Zvino kereke, tiri kudzidzisa zvino. Asi, rangarirai. Kana uchinga wabva pano, chitanga kubuda kunze kwechikwande zvino. Uri kuenda mutsanga yembeu, asi gara muhupo wemwanakomana. Usawedzera chandataura, usatapudza chandataura, nokuti ndinotaura chokwadi sokuziva kwandinochiita, sokupiwa kwandaitwa nababa. Maona, usawedzera kwariri, ingotaura zvandataura. Nyaya yacho ndeyekuti, ingoudza vanhu kuti vauye kuzotsvaka Ishe Jesu, uye zvino iwe pachako wogara chaimo muhupo hwake, woita zverudo kwaari. Oh, Ishe Jesu, mwanakomana waMwari, ndinokudai. Nyevenutsai moyo wangu, Ishe. Disai china yose nerudo rwenyika. Uye itai kuti ndirarame utsvene munyika yazvino pamberi penyu. Ngatikotamisei misoro yedu kuti tinamate. Zvino, ngationei, tine here mumwe munhu asarudzwa kuti atiparadzanise nemunamato, kana kuti ndichadaro zvino. Ivai munonyatsoremekedza. Mwari vanodikanwa, tinokutendai nokuda kwekuti tawana kudya kwedu kwepamweya. Tinokutendai, Ishe, kuti vitamini reshoko rinokudza vanakomana vaMwari. Harina zvarinoita pane imwe zvayo mhando yevanhu kunze kwevanakomana vevanasikana vaMwari. Saka tinokutendai nokuda kwaro, uye tinonamata, Mwari, kuti tichabatsirikana naro, kuti hatisi kuzongokutendai bedzi, tinokutendai nokuda kwaro. Asi, daita shandisa simba kuedza ku, nerudo nyengetedza vanhu, kuti vatende muna Mwari wedu. Uye, vakatsauka vatadzi, madzimai varume, vakomana vasikana, muzera rino. Tichiona, Ishe, chinanochepfungwa, zera rekuhuta huta, iro vanhu vari kurarama mariri, riri kuvaita kuti vabude mufungwa dzavo, kuti zvinyatsozadzikisa chaizvo izvo zvakataurwa negwaro, uye nokuvimbiswa. Zvinhu zvikuru zvinotyisa zvichauya panyika semhashu kuzotambudza madzimai anodimbura vhudzi ravo, zvichange dziine vhudzi rakareba seremudzimai, nezvimwe zviratidzo zvakasiyana zvinotyisa zvavachaona, Ishe, muzvinhano izvi zvepfungwa zvekunyengereka zvavari mazviri. Uye zvadaro vachidanidzira kumatombo nemakomo, madzimai anga achiita imbwa nekiti vana vavo, uye vasingade kurera vana kuti vakuremekedzei. Avo vamakapa vana uye vakavabara vanovarega vachienda mumigwagwa kuti vaite zvavanoda. Ndosaka makati, Ishe, apo makanga muri kuenda kumuchinjikwa, ipapo vachatanga kuchemera matombo nemakomo kuti avawire. Tiri kuona chinhu choga choga chiri kufamba kusvika panguva ino. Tiri kuona gwaro riri kusimbiswa, kuratidzwa. Uye patiri kungozviona, Ishe, imi nemeso edu zvichiratidzwa, rimwe zuva pachava nokubvutwa, uye tichaona kuratidzwa kweshoko racho, nokuti mwanakomana wemunhu achauya ari mumakore ekubwinya nengirozi dzake tsvene pamwe naye, uye tichabvutwa kunosangana naye mumhepo. Zvichadaro kuti tiri kumbonzwa nezvazvo nhasi, ipapo tichazviona nemeso edu. Dai tawanikwa tiri maari, Ishe, nzvimbo yoga yakapiwa, uye iye ndiye chibayiro. Tinomuunzira izvo zvatakanzwa nezvazvo Jesu Kristu muimba yaMwari yerubhabhatidzo rwoMweya Mutsvene nemuzita raJesu Kristu. Zvino ipapo chibayiro chedu chinogamuchirwa, uye tinounzwa mumhuri, nokuti tichakarasika tiri munyika, takatemerwa kuva vanakomana nevanasikana vaMwari nyika isati yavambwa. Tinokutendai nokuda kwaizvozvo, Baba. Oh, zvingaitika sei kuti mumwe munhu afuratire chinhu chakadaro achinge vawana chokwadi chokuti Mwari akavasarudza kubva munyika? Paiva nemamiriyoni akarasika zuva iro randakaponeswa. Oh, kwayana riri kufa, ndingakwanise sei kukutendai? Ko, mwoyo wangu ungakwanise sei kuva neruremekedzo rwakakwana pamberi penyu. Ndibatsirei Mwari vanodikanwa kuti ndirarame zvakatendeka. Batsirai vanhu vangu kuti vararame zvakatendeka. Ndinovanamatira Ishe vose kuti muchazviita. Mwari, neimwe nzira handingaziva kuti sei handizive zvokuita. Makumbiriro, Ishe, uye zvichida handisi kutombozvikumbira nenzira kwayo, asi imi kanganwirai kusaziva kwangu, Ishe, uye mongotarisa mwoyo wangu. Ndinonamata kuti pashaike mumwe wavo anorasika, kwete mumwe chete wavo. Baba, ndinovakumbira vose kuti vave venyu nemuzita raJesu Kristu. Amen. Ndinomuda. Ndi. Uye kana muchimuda, munodanana, gwinanai chishanu.